Mazita amane vyo, mara kuropa fadzei. Manyara kanaka shamari, zvakanaka kwazvo kuva pano, zvakare patabernacle usiku huno. Kuzotaura zvakare pamusoro pashi nomuponesi wedu, wandine chokwadi chokuti tose tiri murudo naye. Kana kuti tingadai tisiri muno, mumba inopisa, takatsikirirana sezvatiri usiku huno, dai tanga tisingamudi. Nokuti ndicho chikonzero chedu chokuva pano, kuti timuratidze kuti tinomuda. Uye tariro yedu huru inosimudzirwa kana tikafunga kuti kuuya kwake kwapedo. Patiri kuona zviratidzo zvokuuya kwake, tinoshuvira nguva huru iyi yatichamuona. Kubva pandaiva pano svondo yapfuura, pano vakawanda vakaenda kundosangana naye. Mwavo ndimai Ford, mai Levi Ford, vakanga vava namakore makumi masere, mudzimai anokosha. Murume wavo akafa nguva yapfuura. Akanga ari mumauto muspanish American War. Zvino pandakapatsananguro yeupenyu hwangu, ndakataura zita romwanakomana wavo. Ndiye akanga achizondichengetera svutu iya, munoziva mushure mokunge aisakadza. Svutu iyoyo ndinotenda kuti isvutu yamascout. Uye iye pandakaenda kundotora zvakanga zvasara, yakanga yangosara gumbo rimwe chete. Chida Lloyd ari pano usiku huno, ndiye mukomana wacho. Uye ini ndakaviga amai vake imwe nguva. Uye akandikumbira akati, Bill, ndinoshuva kuti dai ukataura pamusoro pechimwe chinhu chinosimbisa kuti mai vangu vachamuka zvakare. Ndinoisho vakandipa marizo yacho. Chaiyo yaifanira chaizvo. Apo Bhaibheri nezvisikwa zvose zvose zvakasikwa naMwari zvinoratidza kuti vachamuka zvakare. Ndiani achapikisana nazvo zvino? Mwari anodaro, anozvisimbisa nezvisikwa zvake, anozvisimbisa neshoko rake, anozvisimbisa neupenyu hwavo, nezvimwe zvose vanofanira kumuka. Hapana nzira, hapana chinhu. Denga nenyika zvingapfuura asi izvi hazvikundiki. Vanofanira kumuka zvakare. Mari mwezuro maneja wandaisimboshanda naye vabaxter vazhinji venyu munovarangarira vakamboparidza paplatifomu ino, mudzimai wavo akafa nechirwere chomwoyo. Zvino zvakavakanganisa kwazvo uye vakasuwa kwazvo. Uye ndine tariro, ndinovimba kuti mucharangarira hama Baxter muminyengetero yenyu pamunenge muchinamata, nokuti mumwe wehama dzedu uye vanogara kuVancouver, British Columbia. Zvino vanga vasingachashandi neni kwamakore akawanda. Zvino ndakanzwa kuti mudzimai wavo akanga achinetseka nechirwere chetsinga chinokanganisa pfungwa kana zvakadaro, uye kamwe kamwe akazorwadziwa nomwoyo ndokubva angofa. Hatizivi nguva yatichadanwa. Zvino kana zvaitika kuti atidana, tinofanira kunge takagadzirira. Ndicho chikonzero tiri pano usiku huno. Ndanga ndiri mumba mandinoverengera muhofisi imomo ndichitaura navamo vandinyengetedza. Ndanga ndichiedza kusavapo pazuva ramatatenda. Ndanga ndichida kuva nomusangano pano wezuva ramatatenda, uye ndozoenda kuChiruport nokuti ini handaizokwanisa kuzviita. Zvino kwokupedzisira vakazoti, zvakanaka kana muine misangano mitatu iko zvino, muchazova nezvisimbiso zvinomwe kumashure. Zvino mungava nesu here zuva rimwe chete? Uye kwokupedzisira tanga tichazova nawo chishanu mugovera nesvondo. Uye zvino ndazova vimbisa china chishanu mugovera nesvondo. Uye ine Pentecost inenge yava namakore makumi mashanu muLouisiana, zuva ramatatenda. Iwo wakaburuka makore makumi mashanu apfuura muLouisiana. Zvino mangwana mangwanani tichakoka munhu wose anenge asina kwaanoenda nesvondo. Ndikuona hama yedu inokosha Don Radwa vari pano, uye ndinoziva kuti vanoita svondo mangwanani. Uye zvichida pana vamwe vaparidzi vari pano vanogara munharaunda vane misangano nesvondo, zvinoda kuti muende kusvondo kwenyu kana munako. Asi kana musina svondo uye muchida kunge munesu, ndoda kutaura mangwanani uye ndichaisa pabhodhi. Ndichadzidzisa pamusoro pechimiro chomunhu akakwana. Zvakare ndichanyora pabhodhi, uye ndoratidza zvinodiwa naMwari uye kuti tinosvika sei pachimiro chomunhu chakakwana akakwana pamberi paMwari. Uyezve mangwana manheru ishe achitendera, ndinoda kutaura pamusoro penyaya yokuti mutungamiriri wangu. Saka kana varipo vamwe vanobva kunze kweguta, zvino tinoda kuedza kuti titange misangano iyi nokukurumidza kana ndisada taura nomufudzi asi ndiri kuda kuti titange svondo nokurumidza mangwanani uye tichapinda church mangwanani usiku zvichida kana zvichikwanisika titange na 6:30 kana nguva yakada kudaro zvino izvi zvinopa vanhu mukana wekuti kana vachida kugara tinogona kubuda na 8:30 uye vamwe vavo ndasangana nomudzimai nhasi anofamba kuuya kuno maawa matatu kana mana nemotokari anenge ati kana tikabuda na 8 kana 8:30 anozosvika kumba na 2:30 kana 3 mangwanani anotevera murume wake anoenda kubasa nodarisi hapana chatinenge tichiita tinenge takangogara nokudaro odaro ngatikurumidzei kuuya kuchechi zvino munoziva hatifaniri kuita chisungo pane izvi mwari haana chimiro munoziva bhaibheri nokudaro ndinotenda kuti mose muchava pano uye navose vanokwanisa zvino kana mune misangano yenyu rangarirai inoita binakiro isina miganhu yedenomination apo vanhu vanouya uye vanhu vedu vazhinji vanobva kunze kweguta zvino kana paine muenzi pano ndinoda kukuratidza chimwe chinhu uye ndichangosvika paplatform zvakare handichikuona vanhu gumi vandinoziva vangani vanhu vanobva kunze kweguta rejeffersonville sumudzai maoko enyu maona zvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana dzinongova shamwari vangani vari pano vanobva kunzvimbo dzinosvika mamaira zana kubva pano simudzai maoko enyu pane zvikamu makumi mashanu kubva muzana vanobva mamaira zana kubva pano vangani pano vanobva mamaira anopfuura mazana maviri kubva pano simudzai maoko enyu mamaira mazana matatu kubva pano simudzai maoko tarisai mamaira mazana mana kubva pano simudzai maoko enyu tarisai mamaira mazana mashanu kubva pano simudzai maoko enyu tarisai maone chikamu chinopfuura chimwe muzvitatu cheungano vanobva mamaira anopfuura mazana mashanu kubva pano maana zvinongova shamwari dzinoungana pamwe kubva kwose kwose tichazova pano nokudaro tinokufarirai zvakare tiri pano kukubatsirai tiri pano kukuitirai zvose zvatinokwanisa uye iko zvino ndanga ndichiverenga ndiri kumashure uko tsamba yandapiwa nomwanakomana wangu yomumwe mudzimai anga achiti kuuya kwaaita nhasi ndokwechimakumi matatu neshanu achitarisira kunamatirwa nzendo makumi matatu neshanu idzi akanga achidhiraivha mazana amamaira nzendo makumi matatu neshanu uyewo rangarirai pane mazana matanhatu navamwe vakamirira munyika dzose vari kuedza kuti vazokwanisa kutaura neni muri kuona zvakaoma kana tichiona vari pano havana kunyanya kuwanda unokwanisa kunzwa kuti maona ipasi pose zvino nokudaro tiri handizivi kuti mudzimai uyu ari muno muimba ino here usiku huno rwondo rwamakumi matatu neshanu akanyora tsamba achiti anenge ari pano mangwana akauya pano nguva dzinosvika makumi matatu neshanu asinganamatirwi ndinofunga kuti haamo muimba ino zvichida haana kuuya asi ndanga ndichiverenga tsamba yake kumashure uko zvino ndakaedza nguva dzose pandinouya kuno pandinenge ndiri chimwe chokutaura pamusoro pacho kwete kungotaurawo kana kungoita zvokufadza vanhu ndinoedza kutaura pamusoro pezvinhu zvinofadza mwari uye zvichibatsira vanhu maona kuti zvibatsire kuti tose zvisinei kuti tiri vechechi ipi kana kuti vedenomination ripi kuti zvikubatsire kufamba pedyo namwari ndicho chikonzero chedu chokuva pano kuti tifambe pedyo namwari uye tinoona kuti nguva yapera sezvayaita uye kuuya kwashe kwaswedera ndaudza mudzimai wangu nhasi kuti kana ndikasava norumutsiro pane imwe nzvimbo ndichaparara handikwanisi kuzvitakura pane chimwe chinhu mandiri chiri kupisa tichangobva mumisangano inoteedzana uko kwanguva kuchiuya zvuru zvavanhu zvino hazvina mhosva kuti mamiriyoni maviri kana matatu avanhu anenge vauya kana pasina rumutsiro ndizvo zvataidaidza kukendaki kuti kungounganawo unoziva tose tine misangano yekungounganawo tingadaro zvino tinoda rumutsiro apo mweya wamwari unofamba pavanhu navanhu vachiponeswa uye zvinhu zvikuru zvichiitirwa muumambo hwamwari zvino muminamato kazhinji isu munokwanisa kuona kuti sei tisingakwanisi kuva nomutsetso wokunamatira pano maona pakanyanya kuzara hazvikwanisi kuitwa maona asi kazhinji mumutsetso wokunamatirwa vanhu vanenge vari vanouya voona kuti mwari ndowe zvokwadi zvino tinoona kuti ishe jesu haana kumboshanduka kana napaduku pose zvaakanga ari ndizvo zvaari nhasi uye acharamba akadaro Zvakare Bhaibheri rakataura kuna vaHebheru 13:8 kuti haashanduki zviro nanhasi nokusingaperi. Zvino muungano dzavanhu vaiungana kuzomunzwa mumazuva iwavo, zvichida vakanga vasingapindi mumutsetso wokunamatirwa, asi vakanga vaino kutenda. Zvino Ishe wedu aizotendeuka kana kutenda kwavo kwamubata. Aizotendeuka oudza vanhu kuti pane zvinhu zvakaipa zvavakanga vaita, zvakare kuti vaende vandopora kana kuti vaende vandoita chimwe chinhu, vaindogadzirisa chimwe chinhu kana chimwe chakadaro. Tinoziva zvomukadzi wava patsime nomukadzi aibuda ropa, uyewo navamwe vakawanda nabhatimeye bofu, kuti kutenda kwavo kwakamubata. Zvino usiku huno achiri muprista mukuru wokupupura kwedu, uye achiri mukuru sezvaakanga ari. Zvino tinofanira kuva varanda vake. Iye muzambiringa uhu unopa upenyu. Tiri matavi anogamuchira upenyu ihwohwo. Zvino matavi ndiwo anobereka zvibereko, kwete muzambiringa. Zvino Kristu anoshanda kubudikidza necheche yake, uye kana tikazvipira nenzira yokuti Mweya Mutsvene unosvika pakutitonga zvakaperera mukutenda kwedu muna Kristu, anozoita zvinhu zvimwe chete nokuti ndiKristu. Zvino kana uri muenzi anesu pano, zvino kazhinji vanhu pano patabernacle, mufudzi wedu pano anonamatira vanorwara usiku hwoga hwoga, uye namatirwa aine hama yedu inodikanwa mufudzi hama Neville. Munhu anonzwikwa naMwari uye minamato yake ichipindurwa hama Oma Neville. Nehama Don Radl nedzimwe hama idzi dzinonamatira vanorwara. Nehama Jackson, ndinofunga kuti vari muno pane imwe nzvimbo, vanobva kune imwe chechi yatinodyidzana nayo iri zasi kuHoward Park. Panguva ino pakanyanya kuzara vanhu kudai, kana mukangotenda Mwari hazvinei kuti chii chamunoda. Kana uri muenzi ini ndisingakuzivi, ngokumbira Mwari uone kuti haasi mumwe chete here zviro nanhasi nokusingaperi. Ona, kana asingakwanisi kutaura zvazviri, anokuziva. Anoziva chakakanganisika pauri. Chinhu chaunofanira kuita kumutenda, zvokushandisa somudziyo uye ini somumwe. Jesu akati muna John 14:7, uye anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaaitawo. Zvinove mudziyo unenge wakazvipira. Mangwana tichadzidzisa kuti unova mudziyo uyu sei. Uyo Mwari Mweya Mutsvene anoshanda kubudikidza newe. Zvinoda maona aiva Mwari aiva mushongwe yemoto. Zvino akazova akazogara mwanakomana wake Kristu Jesu iko zvino ava mucheche yake. Imwe nguva aimbonzi baba ndokuzonzi mwanakomana, iko zvino ava Mweya Mutsvene. Ndimwari ari kuzviratidza pachake kunyika. Nzira chete yekuti apinde muchechi kwaiva kutanga afira chechi kuti aichenese, kuti agozviratidza pachake kubudikidza nomuchechi yake. Zvino akati muna John 15, ndiri muzambiringa imi muri matavi. Zvinodai ndiro rinobereka zvibereko. Mwari akuropafadzei. Iko zvino tisati chidzidzo chousiku huno. Zvino handidi kugarisai nguva refu, nokuti ndiri kuona vanhu vakamira uye vamwe vachisimuka panzvimbo dzavo kuti vamwe vagarewo vachidaro. Tiri kuedza chose kuwana mvumo yokuti tikwanise kuwana nzvimbo inogara mazana matatu kana mana avanhu, asi veguta vanenge vari kutinonokera nokuti hatina nzvimbo yakakwana yokumisa motokari. Takawana mvumo kubva kuIndianapolis. Zvino veguta, tinofanira kuva nopokumisa motokari. Kana tikaisa vanhu vana muno, tinofanira kuvawo nenzvimbo yokumisa motokari panze. Zvino nzvimbo ino yokumisa motokari ndeyevaridzi veguta, nokudaro maona ivo. Isu chechi yedu pano inongova futi rimwe kubva pamuganhu weguta. Zvino zvazviri mugwagwa mukuru, chikonzero wakaiswa ipapo. Nokuti vamwe vanhu vechidiki vari pano hamaigona kunzwisisa izvi, asi pano paimbova nedziva. Zvino ndinorangarira pandakanga ndichiri mukomana, taiuya kuno uye taiuya tichitenderera nomugura tichinyenyeredza dziva, vagadzira mugwagwa vachinyenyeredza dziva. Ndakatenga nzvimbo ino iyi ndichinamata pano. Ishe vakandiudza kuti ndiitenge makore makumi matatu apfuura, kana kuti makore makumi matatu namaviri apfuura. Ndizvo ndinofunga kudaro. Pana apa pakanga pane madhaka nouswa hwakanga hwakareba kundidarika. Zvino pano ndakapatenga nezana namakumi matanhatu amadhora pakona ino iyi nokubva tavaka chechi. Zvino Mwari vakuropafadzei. Ndinoda kana uchikwanisa kunzi musoro wenyaya kune zvimwe, ndinoverenga zvimwe zvandanyora. Ndinoda kutaura kuungano ino usiku huno pamusoro kumusoro wenyaya wesimba ramaitire omumwe pane mumwe. Zvino tisati tataura kana kuverenga shoko, ngatikotamisei misoro yedu titaure nomunyori weshoko. Zvino takakotamisa misoro yedu nemwoyo yedu zvakare tiri kuremekedza kwake kuchene. Handizivi kuti pangava navamwe here usiku huno vangava nechikumbiro icho chiri kupisa mwoyo yavo. Ngavasimudze maoko, simudza ruoko rwako kuna Mwari kuti munamato wako. Ishe Jesu, ndine chikumbiro, taurai neni usiku huno. Ndipodzei ndipe zvishuwo zvangu zvemari kana chingava chii. Anopa zvose zvatinoda. Mwari akuropafadzei zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zveungano. Vari kumusoro kudenga, tiri kuswedera kwamuri. Zvino patava kubva mutabhenakeri ino duku yevhu yatinogara mairi, kepe chino chiduku chiri kufamba muupenyu, nokutenda tiri kuuya tichidarika Mars, Jupiter, Venus nomwedzi nenyeredzi negwara renzou, uye tichisvika zvino nokutenda pachigaro chababa. Tinoona agerepo maoko ake akabayiwa namakumbo ake. Daropa iri rati revererapo tava kuisa zvipo paaritari yendarama pachigaro chake. Kutanga tinokutendai nokuda kwaJesu akaida kuti zvinhu zvose zvikwanisike kubudikidza nokutenda kwedu zvatichakumbira. Maona maoko mukaziva kuti chii changa chiri mumwoyo yavanhu. Zvino ndinoisa kutenda kwangu Ishe pachipiriso paaritari huru yendarama yaMwari. Pari kupiswa zvinonhuhwira mazuva ose. Ndinonamata kuti munzwe nokupindura minamato yavo Baba. Vapei zvido zvemwoyo yavo. Iko zvino pataungana Ishe usiku huno nokuda kwemisangano yemitatu. Tiri muno mumba munopisa usiku huno kwete nokuda kwechimwe chikonzero asi kuti tifambe pedyo nemi. Tichiziva zvokuita Ishe zvokuita. Sezvakataurwa muprofita, avo vanomirira pana Jehovha vachawana simba idzva. Vachabhururuka namapapiro sechapungu. Vachamhanya vasinganeti. Vachafamba vasingazive. Ishe, tidzidzisei kumirira mushure mokunge takumbira, uye tova nokutenda kwokuziva kuti manzwa. Uye munguva yenyu yakanaka munozotumira mhinduro yedu ichidzika namanera endarama kubva kudenga ichipinda mumwoyo yedu, uye tichagamuchira zvatinenge takumbira nokuti tinozvitenda. Dzikisai nzeve dzedu usiku huno kuti tinzwe uye kuti mwoyo igamuchire. Uye dai panopera musangano tikataura saavo vaibva kuEmausi kuti ko mwoyo yedu haina kutsva mukati medu here paanga achitaura nesu munzira. Nokuti tinozvikumbira muzita rake. Amen. Ndinoda kuverenga usiku huno chikamu chegwaro rinowanika mubhuku raIsaya. Mangwana aiva nechokwadi kuti une pepa. Ndinoda kuti ndichava nepepa pano kana bhodhi rokuti ndinyore chidzidzo ichi. Ndinoda kuti muzvitore kana muchikwanisa, nokuti munokwanisa kuzozvidzidza kana masvika kumba. Isaya chitsauko 6 ndinoda kuverenga ndima shoma kubva muchitsauko ichi kuti nditore musoro wenyaya usiku huno. Pagore rokufa kwamambo Uziya ndakaona Ishe agere pachigaro choushe chirefu chakakwirira mpendero yenguo dzake ichizadza tembere. Kumusoro kwake kwakanga kumire serafimu. Imwe neimwe yakanga ina mapapiro matanhatu, namaviri yakafukidza chiso chayo, namaviri yakafukidza makumbo ayo, namaviri yakanga ichibhururuka nawo. Imwe yakadanzira kune imwe ichiti, "Mutsvene, mutsvene, mutsvene, iye Jehovha Mwari wehondo. Nyika yose izere nokubwinya kwake." Nheyo dzezvikumbaridzo dzikazununguka nenzwi rowakanga achidana. Imba ikazadzwa noutsi. Ipapo ndikati, "Ndine nhamo, nokuti ndoparara, nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina, ndigere pakati pavanhu vemiromo ine tsvina, nokuti meso angu akaona mambo, Jehovha wehondo." Ipapo imwe serafimu yakabhururukira kwandiri yakabata zimbe rinopfuta muruoko rwayo. yakanga yatora nembato paaritari ikagumura muromo wangu naro ikati, tarira zimbe iri ragumura miromo yako. Zvakaipa zvako zvabviswa, zvivi zvako zvadzikinurwa. Ipapo ndakanzwa inzwi raShe richiti, ndingatuma aniko? Ndiani ungandiendera? Ipapo ndikati, ndiri pano ini, nditumei.
This is quite an undertaking when we think of the what it's going to mean.
Iri ibasa guru patinenge tichifunga kuti tichaonei patichadzidza chiratidzo ichi chaIsaya. Ndinogara ndichifarira Isaya. Akanga ari mumwe wavaprofita vakuru. Isaya akanyora Bhaibheri rose. Muna mabhuku makumi matanhatu namatanhatu mubhaibheri, uye Isaya akanyora zvitsauko makumi matanhatu nezvitanhatu. Akatanga nokutanga kwezvisikwa pakati pebhuku anounza testamende itsva naJohani Mubhabhatidzi. Uye pachitsauko 56 ne60 anoguma nemirenium, kubva kuna Genesis kusvika kutestamende itsva nokuna zvakazarurwa. Isaya uyu aiva munhu mukuru. Pokupedzisira akazourawa nehurumende. Munhu wose akanga akazara nomweya mubhaibheri akatambudzwa kana kuurawa nehurumende. Ani nani zvake waungafunga pamusoro pake? Mozisi, vana vechihebheru, naDhanieri naIsaya. Isaya akagurwa nesaha. Uye vose, Johani Mubhabhatidzi, vaapostora vose naJesu pachake, vose vakafa pasi pomutongo wepamusoro wehurumende kana kuti kurangwa nehurumende. Zvino maererano namafambiro ari kuita zvinhu, pane zvapupu zvakawanda zvichawedzerwa kune zvavo rimwe ramazuva ano. Maona? Zvino kana pakambova nenguva yatinofanira kubatana pamwe chete, ndiyo ino yatiri. Ndinotenda kuti makanzwa azvo musangano uri kuitwa kuRoma, uye vari kuva nenguva inoshamisa zvikuru. Zvino vachatanga rumutsiriro runenge ruri rumutsiriro rwapasi pose chokwadi. Ngatidzokerei kunyaya yedu, izvi tichazviona muzvisimbiso zvinomwe. Kunyaya yedu yokuva pasi pesimba. Mambo Uziya akanga ari mukomana mufudzi, akarerwa aifarira kugara mumasango. Akatonga panguva yokuprofita kwaIsaya. Isaya akanga adzidza kubva pano mumwe wavaprofita vakuru. Zvino ndinotenda kuti akanga ari Zakariya, iyo Isaya akanzwisisa kubudikidza naye. Akanga ari muprofita pakauya Isaya. Zvino Isaya akadanwa uye akanga ari muprofita. Vaprofita havagadzirwi navanhu, vaprofita vanoberekwa vari vaprofita. Zvino pane chipo chokuprofita chinouya muchechi, choita kuti vanhu vaprofite. Nhengo zhinji dzomutumbi waKristu dzinokwanisa kuzviita. Izvi zvinoitwa pasi pokufemera. Asi muprofita anoiswa muchechi naMwari. Akatemerwa kuchipo chokuprofita kana kuchipo chokuva muprofita, kwete kupa chiprofitawo zvacho. Zvino tinoona kuti murume wechiduku uyo akatanga kutonga, kana kuda kunyora magwarava pasi, zviri muna vakronike yechipiri chitsauko 26. Munokwanisa kuverenga pazvinotaurwa kunzi mambo Uziya mushure mokunge baba vake vafa, Amazia Amazia. Mushure mokunge afa aiva munhu akarurama, akanga abva pana Ishe, zvino akaurawa navanhu vake. Uzikiya akato kana kuti Uziya ndingadaro akatora nzvimbo yake samambo. Zvino akaiswa pachigaro akazodzwa ana makore 16 aiva achiri mukomana. Asi ari mugwara rokuzova mambo, kunyange akanga achiri mukomana zvake, uye aiita zvakanaka. Bhaibheri rinotiudza kuti akanga ana baba namai vakanga vano umwari. Zvino hapana chimwe chinhu chaaikwanisa kuita kunze kwokuva mukomana noumwari. nekuti ndizvo zvaakanga zvaakaiswa pamberi pake nguva dzose. Munoziva zvandinofunga here? Munhu wose ane maonero ake, asi mumwe wavanhu vakuru samaonero angu mukuru wenyika watakambova naye munyika ino aiva Abraham Lincoln.
Zvino
kwete nokuti akanga ari murepublican, asi nokuti akanga ari zvaaiva munhu aiva noumwari. Zvino akarerwa kuti iye kuti ashumire Mwari. Zvino akati, kana pane chimwe chinhu chandinoda kutenda, akati kana kuti chakabata upenyu hwangu vaiva mai vano umwari vakandidzidzisa kunamata nokuziva Jesu somuponesi wangu. Oh, zviri mhuri yako ndizvo zvauri. Ukarera mwana mune humwe upo, pane tariro makumi mapfumbamwe kubva muzana yokuti anova munhu akanaka pano kunge vamurera nenzira isiri iyo. Rovedza mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, uye kunyange akwegura haangatsauki pairi. Rerwa zvakanaka, dzidzisai vana venyu kuita zvakanaka, kuti vatendeke, vave vana vakatendeka kunyange vari kuchikoro. Zvino nguva dzakawanda vana vanowanzotevedzera zvinenge zvichinyorwa nomumwe kuti vaedze kubudirira muchikoro. Asi munoziva, ndinofunga kuti kana ukazviitira pachako, zvino chinova chinhu chokuti unokwanisa kufarira kugona kwaunenge waita pabvunzo dzako. Unoziva, kana muchindonyora bvunzo zuva rinotevera, pano kuti umhanyemhanye usiku hwose, womuka mangwanani anotevera wofunga, zvino ndichandogara pedyo nanenge anogona uyewo ndichakopa kwaari. Dai uchiti, baba, vasati vanamatira kudya kwamangwanani patafura, wobva wati, baba, ndirangarirei nhasi, ndichandonyora bvunzo yekemestri kana chingava chii zvacho. Zvino imi kana munamata, baba, taurai kuti Mwari ropafadzai John naMary pabvunzo dzavo nhasi. Ndinokuudzai, zvinoshandura zvinhu. Rangarirai, tinokwanisa kuwana zvatinokumbira kana tikakumbira nokutenda. Jesu akati, zvinhu zvose zvinokwanisika kuna avo vanotenda. Hamuna chinhu nokuti hamukumbiri, uye hamukumbiri nokuti hamutendi. Akati, kumbirai zvakawanda kuti mufaro wenyu uzadzwe. Ndinofarira izvi. Dzidziso yedu yakanaka. Taura zvinhu zvakanaka, ita zvinhu zvakanaka, funga zvinhu zvakanaka, nguva dzose funga zvinhu zvakanaka. Zvino ndine chitaurwa chiduku. Ita zvakanaka, ndiro basa rako kuna Mwari. Funga zvakanaka, ndiro basa rako kwauri. Zvino unototi ubude zvakanaka. Haukwanisi kuenda kumabvazuva nokumavirira panguva imwe chete, kana kuita zvakanaka nezvakaipa panguva imwe chete. Hazvinei kuti unofunga kuti uri kuenda kwauri kuda. Kana uchifamba wakananga kumadokero, hausi kuenda kumabvazuva paunenge uri kuenda kumadokero. Nokudaro mambo muduku uyu akanga akwezwa nababa vake achiri mudiki, vakanga vadzidzisa Israeri zvinhu zvaMwari. Zvino ipapo kamwe kamwe akazoshanduka mazuva avo okupedzisira, vakatanga kudzidzisa zvaipesana naMwari. Zvino vanhu vavo vakaurawa navanhu vavo. Zvairatidzika sechidzidzo chikuru kuna Uziya pamusoro peizvi. Asi tinoona kuti Uziya paakatanga kutonga, akatanga sokutanga kwakaita baba vake, kuunza zvakare zvinhu zvaMwari, kuunza Israeri zvakare pakunamata Mwari, akazvisimbisa. Zvino ndinotenda nguva dzose nokuda kweupenyu hwake achiri muduku, nokuti haana kumboita zvamatongerwo enyika. Nyangwe dai zvamatongerwo enyika zvaipesana naye, asi zvakadaro akaramba ari mubasa raMwari. Zvino zvakafadza muprofita uyu muduku kusvikira akava mhare. Akanga ari muenzaniso kumuprofita Isaya. Zvino Isaya akandogara naye kumuzinda, kumuzinda wamambo. Akamuda naye ikoko aifarira Isaya. Isaya akanga achiri muduku zvakare, uye vakanga vari shamwari. Zvino mambo uyu paaibuda kunze, uye vamwe vanhu vezvamatongerwo vaiuya kwaari vachiti, tinoda kuita izvi neizvo. Mambo Uziya aitanga atsvaka Mwari. Ishe, kuda kwenyu here kuti tiite izvi neizvo?
president like that.
Mwari ngatipe mkuru wenyika akadaro. Kwete izvozvo chete asi kutipawo vaparidzi vakadaro. Achitangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Izvi zvinofanira kuva zvakava nesimba guru nokuti Isaya akamuda. Nokuti akaona kuti akanga ari mhare uye iye akaramba akamira zvakasimba muna Mwari. Nomunoziva nguva dzose, mazuva atiri kurarama muzvinhu zvatinoita, tangarirai vanhu havatariri mufudzi chete maratidzire ake, mararamiro ake. Ano, ivo vanotariravo vanhu vomuungano. Oh, zvakanyanya kuipa kana tava kufunga pamusoro pechechi. Dzimwe nguva kana mufudzi ari werimwe sangano kana rimwe boka, uye sangano iri romutumira kune imwe chechi, uye kazhinji maoko omufudzi uyu anenge akasungwa nesangano rake. Zvino munhu wechidiki uyu anenge achida kushandira Ishe, uye anofunga kuti akadzidziswa kuti nzira yoga yaanokwanisa kuzviita nayo kushandira sangano rake. Zvino akasumuka akaparidza zvinotaurwa neshoko, chechi inomudzinga. Zvino anobva atya kuti anozoshaya mukana wokuparidza evhangeri. Asi oo, zvatinoda pamapurupeti nhasi varume vakaita sauziya. Hazvina mhosva kuti zvamatongerwo echechi yake kana zvamatongerwo nezvimwe zvose, akaramba akabatirira kuna Mwari. Aimirira kusvikira awana zvanzi naJehovha. Zvinozoita muduku, muprofita muduku uyu ari munhu muduku wezera rake. Vaenda mutemberi vose, vaipfugama vonamata vose, handikadziki kuti vaikumbira kuda kwaShe. Uye vozviyera nemirayiro yeBhaibheri. Zvino kana zvakanaka uziya aizvibvumira, kana zvisiri izvo aizviti ndezvamatongerwo epamusoro kwazvo. Mwari ngaatipe vanhu vakawanda vakadaro. Noi zvakafadza kwazvo Isaya nokuti akanga aberekwa ari muprofita. Zvino uziya akazova gamba kuna Isaya. Munoona akanga ari nokuda kwokumira kwake naMwari, akava gamba mumaziso avakarurama. Zvino kungadai kwakanga kusina vanhu vazhinji vakarurama. Asi chinhu chatiri kuda kuita kuti upenyu hwedu hureve chimwe kuna Mwari. Mumwe munhu ari kukutarirai. Ndakanga ndichitevera mumwe munhu rimwe zuva mune imwe nharaunda. Vakanga vane chechi huru yedhinomisheni yakanga ine mutambo mukuru werock and roll zasuku, uye vaitamba dhanzi kusvikana 1 o'clock dzamangwanani. Zvino vakambenge vasvona munhu anouya patabhenakere ino. Vakati vatsvene vasingazvibati ndivo vaiuya pano nokuti hatisi denomination. Zvino izvozvo zvakandipa mukana. Munokwanisa kufungidzira kuti chii chakazoitika. Asi chinhu chiripo ndechokuti zvino vanhu ava, pasina kupokana, mudzimai muduku uyu akataura kudaro dadai aiziva chokwadi chete. Ndakanga ndiri mumakomo masvondo mashoma apfuura, uye pandakanga ndava kudzoka kumba, ndakaenda ini nemhuri yangu kundozorora zvishoma. Tiri kudzokera zvakare Ishe achitendera svondo rinouya. Zvino ikoko humwe usiku ndakaona chiratidzo, uye akanga ari mukadzi akanaka. Ndakaona mukadzi wechidiki uye achimhanya. Akanga akaisa ruoko rwake pano, uye akanga ava kufa nechirwere chomwoyo. Mudzimai akanaka kwazvo. Zvino akapunzika pasi ndokufa. Zvino ngirozi yaShe yakati, zvino paunonzwa pamusoro pazvo, ziva vachati akazviuraya asi afa nechirwere chomwoyo. Zvino dzava kuda kutosvika 4 nokudaro ingotaura kuti 4. Zvino akabva aenda, uye handina kumutsa mhuri yangu pamusasa wevafudzi kana kuti panogara vafudzi vemombe kwataiunganidzira mombe. Ini ndakavarega vakarara kusvika mangwanani, uye zvino zuva raitevera ndakavaudza. Zvino ndakati mumwe mukadzi wechidiki akanaka kwazvo achafa nechirwere chomwoyo. Uye ndiri munzira kwapera mazuva maviri, ndakazvinzwa muredhiyo kuti mukadzi uyu, handicharangariri zita rake, Monroe. Zvinomuka kuti ndiro rakanga riri zita raisevenzesa mumitambo kana rimwe ripo zvaro, zita rake chairo raiva rimwewo. Akafa uye vakati azviuraya.
Nazviti mutsauko kuti ndinozvitaura sei vachangoramba vachiti akazviuraya. Asi mwana uyu haana kudaro. Akafa nechirwere chemwoyo. Yokana ukacherechedza anga akatambanudza ruoko rwake achiedza kubata foni. Foni yakanga iri muruoko rwake. Akafa nechirwere chemwoyo. Vati mapiritsi okukosesa akanga aripo akanga ashandisa kwemwedzi wose. Maona anga ashandisa kakawanda achatora mubhodhoro umu. Akafa nechirwere chemwoyo zvakare. Akafa kwasara maseconds mana kana mashanu kuti dzikwane 4 o'clock chaidzo.
Ndakaverenga nhoroondo yeupenyu hwake mapepa nawo kuti iye akanga ari mwana akanga akaberekwa kunze kwomuchato. Iye kuti akashanda zvakanyanya achigeza madhishi zvakare mai vake vakanga vari kunochengetwa mapenzi. Zvino akanga ane chishuwo. Asi akanga ari mukadzi aiva nechimiro chakanakisisa ndinofunga kuti pasi pose. Asi akanga achishuva chimwe chunhu chisingakwanisi kutengwa nemari. Ndakafunga kuti oh, ndinoshuva kuti dai ndakakwanisa kusvika kwaaiva ndinoziva kuti chii chaaida. Azvionaka. Dzimwe nguva inhengo dzamachechi anomukurumbira dzakanakisa dzinomukurumbira zvoku Hollywood kune zvinopenya zvose. Asi vanoona vanhu ava aikwanisa kuona kuti havaikwanisi kurarama zvakasiyana nezvaaiita. Zvinotora kuva pasi pesimba rokufurira. Zvinoda simba rokumuka raKristu pakati pavanhu. Vanoona kuti Kristu haasi mufananidzo wakaiswa pamadziro, asi kuti iye munhu anorarama muchimiro chomweya mutsvene, achirarama muvarume navakadzi achiunza rugare nokugutsikana nomufaro. Oh, dai takakwanisa kusvika kumudzimai muduku uyu asati abva panyika. Zvino simba rokufurira. Zvino simba rokufurira. Takaona kuti upenyu hwaUziya hwakava nesimba pamuprofita kusvika pokuti Ukiya Uziya ndingadaro iye akazvivakira madziro akazvisimbisa. Akatora zvakare nyika nenzvimbo dzakanga dziri dzavo kubva kuvaFiristiya nezvimwe. Kusvika mbiri yake yakasvika kuEgypt. Ndinokuudzai panhoroondo dzose dzamadzimambo hakuna mumwe wavo kunze kwaSoromoni akabudirira saUziya. Sei zvakadaro? Nokuti akava muenzaniso. Akaramba akabatirira pana Mwari. Zvisinei kuti vanhu vake vaifungei kana kuti mumwe munhu aifungei kana kuti vezvamatongerwo akanga vaedza kumufurira zvipi. Akaramba akabatirira pana Mwari uye izvi Mwari akamuropafadza. Izvi zvakabatsira kwazvo muprofita muduku uyu. Uye Mwari anoropafadza munhu anenge amira muchokwadi cheshoko raMwari. Zvino anogona kunge asina mukurumbira, asi anoropafadzwa. Uye zvino vanhu vanofanira kutora sarudzo yavo kuti vanoda kumira vachiita sezvinoitwa noruzhinji here kana kuti vanoda kuropafadzwa naMwari. Zvino unokwanisa kutora sarudzo yako. Kana uchazorarama savamwe vose ucharopafadzwa navo. Asi ukaunza zvose zvivo zvako zvose kuna Mwari ucharopafadzwa naMwari. Nokudaro unofanira kusarudza zuva ranhasi kuti uchashumira ani sezvakataurwa nomuprofita. Nguva dzose rangarira musiki wako kutanga nguva dzose. Zvino asi iye mambo uyu paakasvika panzvimbo ari munhu mukuru uye aine simba pana Isaya navamwe vakarurama vakadaro umambo hwake, akasvika panzvimbo yaakanzwa manzwi ekuti akazvikwanira pachake. Zvino apo ndipo pamunokanganisa. Ndipo panopunzika munhu wose akarurama asvisvika pakunyadziswa. Anosvika mukukundwa nokuti anenge ava kunzwa kuti akazvikwanira. Unotanga kufunga kuti wararamira Kristu nguva yakareba. Zvokuti hazvina mhosva zvaanoisa pamberi pako. Unotora sarudzo yako kuti unozvida here kana kwete. Unofanira kuenderera mberi uchishumira Mwari. Hazvina mhosva kuti wakanga uri chii makore 10 apfuura, asi ndezvauri nguva ino. Mambo akasvika panzvimbo yaakatanga kufunga zvokuti akazvisimudzira kuzvikudza kukapinda mumwoyo make. Zvino izvi ndizvo zvinoitika kwatiri. Kana mukangonzwawo chitaurwa ichi, ndizvo zvakaitika kumacheche edu munyika yose. Muna vanhu vakanaka maari, vamwe vanhu vakanakisa munyika vanoenda kuchechi. Ndinofunga kuti vamwe vanhu vakanakisa ndivo vanoenda kuchechi. Asi chinhu chiripo ndeichi, urongwa hwamasangano hwakazvisimudzira. Ndizvo zvakaitika kumamethodist. Ndizvo zvakaitika kumabaptist. Ndizvo zvakaitika kumanazarene. Kupilgrim holiness. Kumapentecost. vakazvisimudzira, vakasindimara, vanongozvifunga ivo, vanozvikudza vasingaudziki. Mwari haakwanisi kuwana nzira yokupinda nayo mumwoyo mavo. Imhosva yekuti vasvika pavanoti tinoziva zvose, svika hapana munhu anokwanisa kuvaudza chinhu, uye vanozvivaka panjere dzavo nehama, vanozviumba pachitendwa chavo. Zvino kana vadaro vanosiya Mwari shure. Ndizvo zvinoitika kuna vana chiremba. Kana vakazvikwanira ivo pachavo, vachifunga kuti havadi batsiro kubva kuna Mwari, ndipo pandisingari mumwe, pandisingari kuti mumwe awane chokuita neni. Kana vasiya Mwari pachinhu chipi zvacho, ibva wavo, ndinoda kuti undisiye kunzewo zvakare. Nokuti unofanira kurangarira Mwari kutanga nguva dzose. Akazvisimudzira. Vanhu vakawanda nhasi tora mhuri yavanhu inotanga kuenda kuchechi. Mwari wopodza mhuri duku iyi. Anovaropafadza nokuvapa Mweya Mutsvene muupenyu hwavo. Vana vaduku vanonamata patafura, vanonamata vasati vaenda kundorara. Mai nababa vanobatana maoko vonamata. Zvino kana vachienderera mberi vakadaro, vangaramba vari mhuri. Basi rega vawane chinhu chokutanga. Unoziva vanga vasina chinhu, vane motokari tsaru zvichida vachifamba netsoka, zvichida vanenge vachifamba netsoka. Vokupedzisira vanowana motokari yakanaka, vovanemba yakanaka. Uye chinhu chokutanga vanozoda kusvika kune zvinonzi nenyika vanhu vari nane kuyanana navo. Vanotama kuenda kune imwe nharaunda, uye ikoko vanova pasi perimwe simba rokufurira kwakaipa. Unofanira kugara nguva dzose paumambo hwaMwari, uye pari kudururwa kubwinya kwaMwari. Gara paunokwanisa kupiwa kudya kwapamweya usiku namasikati. Zvino chinhu chokutanga maona kupesana kunouya mumba nenyika inopinda, uye vanotanga kuzvisimudzira. Uziya akaita izvozvo, akazvisimudzira nokuzvikudza kukuru. Uye zvino tinoona zvaakanga zvaakaedza kuita. Zvino chakamubata paakazvisimudzira mwoyo wake. Tinoudzwa muBhaibheri Makoronike 26, tinoona kuti 2 Makoronike 26. Tinoona kuti akaenda mutemberi yaShe ane hari yezvinonhuhwira muruoko rwake kuzopisa zvinonhuhwira kuna Ishe. Zvino paakadaro, mushumiri womutemberi nemakumi masere avamwe vakamutevera, uye vakamuudza kuti musadaro. Musadaro, muri kukanganisa. Hamusi muparidzi, muri mambo, kwete muparidzi. Uye akashatirwa, uye akaita hasha, uye akava nehasha kwazvo. Uye akaenda kundopirisa zvinonhuhwira zvakadaro. Uye Mwari akamurova namaperembudzi pakare paamirepo mukutsama kwake. Uye akafa namaperembudzi. Vakamubudisa mutemberi. Ndipo patiri kuda kuva nechidzidzo zvino. Kana munhu akaropafadzwa naMwari ari panzvimbo yake, asi haana kugutsikana naizvozvo, akada kutora nzvimbo yomumwe munhu. Haukwanisi kuva chinhu sezvakataurwa naCongressman Upshaw. Munomurangarira here? Uyo akanga akaremara kwamakore makumi matanhatu namasere akazopodzwa mumusangano. Munozviziva, akanga ari Congressman weUnited States. Akati haukwanisi kuva zvausiri, nokudaro ndicho chokwadi. Unofanira kugara pakudanwa kwako kwawakadanirwa naMwari. Zvino paakanga achiri mambo, uye akanga ari chiropafadzo kuvanhu paakanga ari mambo, asi paakafunga kuti muparidzi, ipapo akafunga kuti nokuti Mwari zvaamuropafadza, aikwanisa kuita zvose zvaaida. Asi akanga ari chiropafadzo kuvanhu samambo, asi haana kuva chiropafadzo, akava chituko paakaedza kutora nzvimbo yomuparidzi. Zvino tine zvinhu zvakadaro zvakawanda. Munhu wose anoda kuita iye. Kana muchitamba nhabvu, sezvo iri nguva yenhabvu, chinhu chatinofanira kuita hakusi kuedza kuti mumwe munhu andotorera mumwe bhora. Chatinoda kuita kuedza kuchengetedza munhu uyu. Muchengetedzei, muregei aende, tiri kuda kuedza kunwisa bhora. Asi imbofungidzira kungava namamba asina kudzidziswa wokuti akawana mumwe munhu munhu wokwake ane bhora achimhanya kundonwisa. Zvinopano kuti abvise muvengi kwaari weimwe timu kuti munhu wenyu ane bhora aende. Zvino munhu wose ari kuedza kutorera munhu iyeye bhora. Ko, munototi mukundwe. Zvino nhasi tine zvinhu zvimwe chete. Tikaona Mwari achiuya uye achiropafadza chimwe chinhu. Ngatichengetedzei vavengi vose vari kure nacho. Ngatishandisei simba rokufurira kwedu kudzivirira, kwete kumhanyirira mberi asi kurwira uyo anenge achimhanya. Rega aende nebhora nokuti panenge pasina anodzivisa. Zvaunofanira kuita kuramba uchimhanya. Zvino tinofanira kuva vadziviriri. Ndinoreva pasi pose, munoziva kufull gospel businessmen pasi pose masangano. Zvino nguva shoma yapfuura ndinotenda kuti ndakanga ndiri kuKingston, Jamaica, kwavakanga vana Castro navamwe vose pamusangano uyu, kana kuti takanga tiri kwaanogara ndiko kwatakanga tiri. Zvino vanoremekedzwa vose pachitsuwa ichi vakanga varipo. Zvino vabhizinesi ava vakanga vachiedza kuparidza evhangeri. Haisi iyo nzvimbo yake? Isu vaparidzi nenguva yakaoma kuti titwasanudze zvinhu izvi. Zvino vanoshandisa simba rokufurira kushoma kwavanokwanisa kuwana, uye namazano ose avangagona nenzira iyi kana iyo, zvino zvokanyaniswa zvokuti hauzoziva zvokuita. Nguva dzakawanda muchechi duku munokwanisa kuva norumutsiriro mumwe munhu anenge achida kuenda kundotungamirira munamato. Naye anenge ane imwe pfungwa yakasiyana nezvinotaurwa nebhaibheri, asi anozvitenda nenzira iyi zvakadaro. Naye anotanga kuva nesimba rokufurira obvisa vamwe kubva pamairi. Chinhu chinofanira kuitwa kudzivirira mharidzo ino kuti ifambe mafambiro airi kuita. Kana naye yakadaro uye obvisa zvimwe zvose pairi kana tichazosvika pakukunda. Zvino ndakati, hama, pane chimwe chinhu chakanganisika. Imi muri vanhu vamabhizinesi. Chokutanga, hamunzwisisi maitirwo acho. Hamunzwisisi masvikiro amunoita pashumiro, nokuti kuva neshumiro chipo chokudanwa naMwari. Mwari akaisa muchechi kutanga vaapostora, vaprofita, vadzidzisi, vaevhangeri navafudzi. Mwari akavaisa imomo kuti chechi ikwaniswe. Vabhizinesi vanofanira kupupura. Madzimai namai vemba, hazvina mhosva kuti uri kushanda mumba nomumwe munhu, unofanira kupupura. Itira umambo zvose zvaunokwanisa. Asi usawadzira pfungwa dzako. Taura zvinotaurwa nemharidzo, woramba uchienda mberi maona, uye zvichida uchakwanisa kuva nesimba rokufurira. Musaedza kuparidza kusvikira Mwari unoziva akudana. Gara naizvozvo nechapupu chako, nokuti ukarega kudaro unozopinda panzvimbo isiriyo, uye zvino unokanganisa zvinhu zvose. Izvozvo zvino hazvifadzi Mwari zvachose. Izvi zvinosimbiswa pano. Zvino mambo uyu, zvino paakatsiurwa akataurirwa chokwadi nomuprisita womutembere, akaedza kumuudza kuti akanga akanganisa uye kuti Mwari akanga adanira vana vaAroni chete zvinhu izvi, uye vaizvipira kushanda basa iri chete. Ndizvo bedzi zvavaifanira kuita. Vakanga vakapirwa kune izvi. Zvino mambo, hazvina mhosva kuti akanga akarurama sei kana kuti akanga aropafadzwa naMwari zvakadii. Akanga asina mvumo yokupisa zvinonhuhwira. Akanga ava kutora nzvimbo yomuprisita, uye akanga asingafaniri kuzviita. Zvino paakatsurwa akaita hasha. Hasha dzake dzakamubata. Zvino ipapo paakashatirwa, ndopaakaita maperembudzi kumeso. Akaona ava namaperembudzi, uye zvadai akakanda haryana pasi, akamhanya achibuda mutemberi. Maona, aedza kutevedzera mumwe munhu. Hatifaniri kudaro. Mukutsamwa kwake akanganisa uye akarobwa. Oh, chakanga chiri chidzidzo kumuprofita muduku uyu. Kuona zvino zvisina mhosva kuti murume uyu akanga ari mukuru sei, aifanira kugara pakudanwa kwake. Ndinoziva kuti izvi zviri kutepwa, uye ndinoziva kuti zvicha kuti zvinoenda pasi pose masango kumahotonton navamwe vose. Mharidzo ino usiku huno ichashandurwa kuenda mune mimwe mutauro. Asi ndinotaura izvi nomwoyo wangu wose. Ungadei vanhu vazhinji vanoti, sei usingaiti nhengo yerimwe sangano? Sei usingauyi kumapendekosta? Sei usingauyi kuboka iri? Sei usingaregi zvinhu zvidiki izvi zvichienda? Mungazviita sei? ndinofanira kugara nemharidzo iyi. Mutumwa washe paakauya ndiri parwizi muchiedza ichi chamunoona, uye zvakasimbiswa nehurumende navamwe vose nevesainzi navanoongorora zvesainzi kuti chokwadi. Zvino akandiudza kuti ndigare neshoko iri. Zvino ndingarisiya sei ndichitora dzidziso dzavanhu kana varume ava vari kunze uko vakazviita? Varegei vachizviita. Asi isu takadanwa kuti tiparidze shoko. Musarerutsa, mirai neshoko. Mudaro, zvino mava kuona kuti zvine njodzi kurerutsa uye uchiita chimwe chakasiyana, kana kuedza kuchisimudzira uchiti, "Oh, ndinokwanisa kuita izvi uye ndova nemari yakawanda. Ndinokwanisa kuita izvi uye hama dzose dzinowirirana neni. Ndinokwanisa kurerutsa pashoko rino uye makumi mapfumbamwe namapfumbamwe kubva muzana avaparidzi vanozozvitenda." Zvakanaka, zvakanaka. Ndinondoziva iko zvino vazhinji vavo vanodana chii ichocho? Chingwa nehove. Nokuona vanhu vachipaudzwa nokuziva zvakawanzika namasimba amwari nezvimwe zvichiratidzwa, vanokudana kuti uve nomusangano nokuti vanhu vauye mumachechi avo nezvakadaro. Asi kana zvava kusvika pakuti vawirirane neshoko, vanobva kwariri. Naona, hamufaniri kudaro. Garai neshoko. Nechakanga chiri chidzidzo kumuprofita muduku uyu kuti hazvina mhosva akanga aedza kuitei, aifanira kugara mukudanwa kwake. Oh, imi wee, akadzidza urongwa hwamwari kumunhu. Urongwa hwamwari kumunhu ndohwokuti agare panzvimbo yake. Urongwa hwamwari kumadzimai ndohwokuti vagare panzvimbo yavo zvakare. Haukwanisi kutora nzvimbo yemurume. Vari kuedza kuzviita asi musadaro. Varume, musatora nzvimbo dzamadzimai. Musapfeka samadzimai, uye madzimai musapfeka savarume. Bhaibheri rakati zvakaipa kuti mudaro. Bhaibheri rakati mudzimai haafaniri kufuka nguo dzomurume anonyangadza Jehovha. Zvinonyangadza. Asi zvino hauchakwanisi kuziva kuti murume kana mudzimai ndoupi. Naona. Zvino uchaita sei asi kutaura uchipikisana nazvo? Zvino ipapo kana wadaro, makaona here zvakarayirwa nedare svondo rino mumuIndiana? Zvinonyadzisa sei? Makore asingapfuuri 15 apfuura, imwe mhuri iri muno Port Fulton. Ndinotenda kuti vamwe mhuri vagere pano usiku uno muno Port Fulton. Vakadzosera mumwe musikana kumba kubva kuchikoro, nokuti akanga aendako akapfeka zvikabudura. Zvino svondo rino vari kuedza kupa mhosva nokudzinga mumwe kubva pachikoro, uye vakatozviita mumwe musikana nokuti akaramba kupfeka chikabudura kuchikoro. Chichakanganisika munyika yedu? Ndaifunga kuti iyi nyika yavanhu vakasununguka. Ndaifunga kuti nemvumo yokusununguka kwokunamata. Baba vake vakasimuka vakati, "Zvinopesana nezvatinotenda muchinamato chedu kuti vana vedu vapfeke zvikabudura. Mwanasikana wedu ane makore 16 kana kuti 15 kuti apfeke zvikabudura. Zvinopesana nezvatinotenda muchinamato chedu." Nevakamudzinga vakamubvisa mwana uyu pachikoro. Ndakanzwa kuti munhu wose asingabvumirani nokuuya mukubatirana pamwe chete kuyanana kwavari kuedza kugadzira nokubatanidza machechi ose pamwe chete, mubatanidzwa wamachechi, kuti vose vasingapindimo nokushanda navo vari kuvagadzirira nzvimbo yokuenda vachazovatumira kualaska. Unofanira kugadzirira kugara munzvimbo inotonhora nokuti zvinoratidzika kunge zviri kuuya. Zvino zvinonyadzisa sei? Shamwari yangu yakare Jim Poole, mwanakomana wake ari pano usiku huno. Ndinoti dai baba vake vaiita zvakaita mwanakomana wavo. Zvino tanga tichikurukurirana nhasi pafoni. Zvino vanga vachitaura, ndinotenda pamusoro pomumwe mutauri wenhau kana mumwe munhu, handicharangariri kuti anga ari aniko zvino, asi ati zvaisimbova kuti vanhu vomuamerica vaigeza kamwe chete pasvondo vachinamata mazuva ose. Zvino akati zvino vava kugeza mazuva ose uye vava kunamata kamwe chete pasvondo. Ini ndinotenda kuti ndingagara zvangu ndisina kugeza. Asi zvinongoratidza kuti tapunzika zvakadii. Chii chakaitika kunyika ino? Makore 5 apfuura ndakanga ndiri kuOhio, endakanga ndiine musangano kumusoro uko nzvimbo iya inonzi chikuya kwandakanga ndiri chitakwa uye ndakanga ndichiteerera kunhau ndiri muhotera zvino zvakanzi ruva rorusununguko rafa pano nhasi mudare rokutonga muohio vanhu vechiamish havatendi mukutumira vana vavo muzvikoro zvoruzhinji vane zvikoro zvavo voga zvino mune imwe nharaunda mavakanga vari vakanga vasina zvikoro zvikuru murayiro uri muohio nomuindiana ndinofunga wamurayiro kwose zvino ndokuti vana vose vanofanira kuenda kuchikoro kusvikira vava namakore 16 zvino murume uyu akanga ana vana mukomana nomusikana vakanga vasati vasvika makore 16 uye akaramba kuvatumira kuchikoro chavanhu vose kwavanodzidza dzidziso yadarwin yokuti munhu akabva muchizenga chimwe chete akaita setsoko ndizvo zvaari kuti itsoko yakashanduka uye nokudaro havawirira nazvo uye havadi kuti vana vavo vazvinzwe zvino dare rokutonga rakavatora zvino pakanga pane mutongi wechidiki akangwara akati kuna baba namai ava vakanga vakura vane vhudzi ravo rakagerwa vane hovhorosi iye akatichangamire nyika ino yehava inomurayiro unoti mwana anofanira kuenda kuchikoro kusvika ava namakore 16 iye akati muri kurambidza vana venyu kuti vaende kuchikoro mhinduro yenyu ndeyekuti ari vanoremekedzwa tsangamire ndinoremekedza mirayiro wenyika ino yakanaka yandiri chizvarwa mairi akati asi takauya kuno makore apfuura namadzibaba edu nokuda kusununguka pakunamata uye tiri pano nokuda kusununguka pakunamata kunamata kwedu kunotidzidzisa kuti hatina kubva kumhuka kuti tive vanhu kuti tinotenda kuti takasikwa mufananidzo wamwari nokudaro zvinopesana nokunamata kwedu kuti titumire vana kuchikoro chinodzidzisa zvakadaro nokudaro hatina chikoro chikuru kuno chokuti vana vedu vapinde zvino hakusi kuti hatidi kukuremekedzai tinoremekedza zvamunotenda asi isu hatizvitendi uye hatidi kuti zvidzidziswe vana vedu akati muchaendesa vana venyu kuchikoro kana kuti imi nomudzimai wenyu muchapedza makore maviri muri mujere akati sarudzo yenyu ndeipi akati mudzimai wangu neni tichapedza makore maviri tiri mujere zvino vakatendeuka vakatanga kubuda mutongi uyu anenge akanzwa kupomerwa mhosva nokudaro akati rangarirai bhaibheri renyu haritauri here kuti ipai kesari zvakesari zvino baba ava vakatendeuka vakati uye zvamwari murume aitaura nhau akati zvino ipapo rusununguko zvino mutongi akati ndinoda kuti mupike makore maviri akati ipapo rusununguko ruva rorusununguko rafa mudare rokutonga mhosva masikati ano mushure mazvo madhangadzi kana kuti maamish ndingadaro hazvina mhosva kuti havanzwisisi zvakadini vanotenda mukurarama zvitsvene zvino hapana chinyorwa kupi zvako muno muunited states paunonzwa kuti vakava nemisikanzwa yavana vaduku hapana kana munhu mumwe chete kana mwana mumwe chete kubva muchinamato chavo akambova nemisikanzwa regai vagare vasinganzwisisiki kana zvavanoda kuva vanorerwa zvakanaka ndivapi mhosva asiteererai ruva rakafa ipapo asi mushure mavaminetsi 10 rakamuka zvakare gweta raipomera mhosva navamwe vose vakaisa mabhuku avo pasi vakati zvino tava kurega basa redu nokuti kana mukatyora bumbiro romutemo iri muchazoguma matyora yose makacherechedza here rimwe zuva kuti mubhishopu wemethodist akangwara akataurai pamusoro pazvo vachiti munamato muchechi muzvikoro yakanga isiri chechi yemethodist bhishopu uyu akanga akangwara zvokuti akakwanisa kuona izvi rakanga riri rimwe boka raida kuona kuti ringamanikidza sei kuti pave nomumwe munamato muchikoro kana vakabvumidza izvi vaizobvumidza zvimwe nechimbichimbi kwazvo vari kutsvaga mukana wose wavangakwanisa musanetseka vachauwana o tinoda muchinjikwa tinoda kristu iko zvino tichiri kukwanisa musanyengedzwa nomunhu zvichida anokwanisa kukupai zvokudya zvakawanda musanyengedzwa nomunhu anokwanisa kukupai motokari yakanaka yokufamba nayo kana imba yakanaka yekugara uye wotengesa udangu hwako kuna kristu zvazviita cherechedza zvauri kuita nguva dzose tevera uyo ane simba nokutsigirwa namwari waunoziva kuti mwari anaye usatevera kufurira kwakaipa hongu ndizvo zvosaidza kutora nzvimbo yomumwe munhu. Chiratidzo chomutemberi akaona pachigaro Mwari akasimudzirwa. Mwari akasimudzirwa kuti mambo uyu akanga ava muenzaniso kuna Isaya. Isaya aona kuti mambo paakangobva pakudanwa kwake, Mwari akamurova namaperembudzi. Ino Isaya akafunga, zvinondoitei? Uziya anga afa, akanga anyanya kuzembera pari. Ino akafunga kuti zvaanga aenda iye aizoitei? Upenyu hwakanga hwamusiya. Nokudaro muprofita muduku uyu akaitei? Akapinda munzira kuenda kutembere kundonamata. Akapunzika paaritari akachema. Nguva Mwari anoita kuti zvose zvinotitsigira zvibviswe patiri. Dzimwe nguva anorega tichirohwa nourwere, anorega tichigumbuswa nokurwadziwa kumwoyo zvichiuya patiri. Dzimwe nguva anoita izvi kuti tisvike pakufurirwa neivhangeri. Ivai makangwara kuti mukwanise kuzviona. Regai kuva noupenzi hwokufa pazviri. Cherechedza, Isaya akaziva kuti anofanira kuwana chimwe chinhu chakasiyana. Nokudaro akaitei? Akaenda mutemberi akasimudza maoko ake akachema kuna Mwari zvino akaona muchiratidzo. Nopaakaona muchiratidzo akaona Mwari kwete pachigaro chiri pano pasi, asi akasimudzirwa kumusoro. Ini zvangu. Mvenire nguo dzake yakanga ichimutevera ichisimudzwa kusvika kumatenga. Naakaona maserafimu achibhururuka kukwira nokudzika mutembere. Imiwe, zvinoreva vapisi. Shoko rokuti serafimu ndizvo zvarinoreva anogara pedyo nearitari. Pakushanda kwavo maserafu ndiwo anogashira chipiriso uye ndiwo anochenesa munamati zvakare womuisa kuna Mwari. Ndizvo zvinoitwa namaserafimu. Zvino maserafimu awa ingirozi uye ndidzo dziri pedyo naMwari, pedyo nearitari, uye dzinogamuchira chipiriso. Zvinoratidza kururamisira kwaMwari kuti chivi hachikwanisi kuuya muupo hwake kusiya kwokunge chaitirwa yananiso. Zvino maserafimu aya, zvinorangarira here zvizvarwa zvamachechi zvinomwe kuti aichengetedza sei ivhangeri rimwe kudivi roga roga? Zvinorangarira kuti takaratidza mubindu reEdheni nomurazvo womunondo waimonereka anochengeta aritari. Ino Isaya muprofita mukuru uyu paakapinda mweya akatanga kuona Mwari akagara kumusoro kumatenga kudarika mambo wose wapanyika. Aka ndakaona mambo Ishe akagara akasimudzirwa. Ipapo akazoona mambo chaiye uye mudungwe wake wakanga uchimutevera. Ino akaona maserafimu achibhururuka mutembere. Akanga akafukidza zviso zvavo namapapiro, akafukidza makumbo avo, uye akanga achibhururuka namaviri. Ino akanga achidanidzira, mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha Samasimba. Mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha Samasimba. Mumhanzi wakadii, kuimba kwakadii. Nokuti anofanira kunge akanga achitaurira pasi. Mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha Samasimba. Isaya akati paakataura nheyo dzezvikumbaridzo dzakazununguka nokutaura kwavo. Akanga asingangoti mutsvene, mutsvene, mutsvene. Inzwi rakadii? Iye akati nheyo dzezvikumbaridzo dzakazununguka nenzwi rokudana kwavo. Dzakanga dzichidanidzira. Ngirozi idzi dzakamira parutivi paMwari dzichidanidzira mutsvene, 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 Ishe Jehovha Samasimba. Chiratidzo chakadii? Imiwe, cherechedzai zvakare. Isaya akanga akazemberana naUziya paakaona achifa mushure mokutongwa naMwari. Uye akazoona ngirozi idzi tsvene dzakamira parutivi rwaMwari. Maserafimu achidanidzira mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha Samasimba. Zvino idzo ngirozi tsvene idzi dzakafukidza zviso zvadzo. Ngirozi tsvene dzakafukidza zviso zvitsvene pamberi paMwari mutsvene. Zvino isi tiri vanani? Zvino imi maMethodists namaBaptists namaPresbyterian namaPentecost. Muri vanani? Apo ngirozi tsvene dzinoviga zvino zvadzo zvitsvene pasi pamapapiro adzo kuti dzikwanise kumira muupo hwaMwari. Apo ngirozi zvisikwa izvi zvinotodarika ngirozi. Ngirozi hadzikwanisi kumira ipapo, maserafimu chete ndiwo anokwanisa kumirapo, makuru pangirozi. Zvino Mwari mutsvene kwazvo kusvikira anofukidza zvisho zvavo muupo hwaMwari. Chaikwanisa kutaura kungoti mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha wehondo. Kukwidza chinokosha chokuti akwanise kumira muupo hwaMwari. Kufukidzwa kwemhando ipi kwatinoda? Aifanira kunge akafukidzwa. Zvinondoda kutaura izvi iko zvino, ropa raJesu Kristu rakatikwanira. Mwana Kristu haana kufira maserafimu. Kwete, kwete. Asi izvi zvisikwa zvipenyu zvakasikwa. Haana kufira ngirozi, akafira vatadzi. Haana kufira vanhu vatsvene, akafira vasati vari vatsvene. Zvino kana uchifunga kuti uri mutsvene hapana chaakakuitira. Asi kana waziva kuti hausi chunhu, zvino akafira, akafira iwe maona. Kana ukaziva kuti hausi chunhu, zvino iye ndiye ndiwo waakafira. Mwari mutsvene, hakuna chimwe chaanacho kunze kwoutsvene. Ndizvo zvose zvaanazvo kutsvene. Zvino ngatichereshedzei mapapiro awa kwamaminiti mashoma. Takaona kuti mapapiro maviri aifukidza zvisho zvavo. Imiwe, fungai kunyange ngirozi tsvene dzakafukidza zvisho zvadzo muupo hwaMwari mutsvene. Zvino chinhu chadzaikwanisa kutaura paingova kuti mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha samasimba. Mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha samasimba. Zvino tinoziva kuti aidanidzira zuva rose nousiku hwose. Ndicho chinhano chaMwari chokutanga kana achidzika. Masikati nousiku pasina kuzorora. Zvino munofunga kuti tiri kuita ruzha rwakanyanya. Munofungei pamusoro pamamiriyoni amaserafu manenge akapoteredza chigaro. Ana manzwa anozunguza zvikumbaridzo zvetembere. Rimwe chete ravo parakadanidzira mutsvene, mutsvene, mutsvene. Munozviva inzwi racho rakazunungusa tembere. Paraidanidzira mamiriyoni aidanidzira akapoteredza chigaro chaMwari. Mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha samasimba. Mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha samasimba. Namapapiro akafukidza zvisho zvavo. Namamwe mapapiro akafukidza makumbo avo. Namamwe mapapiro mukuremekedza, kuremekedza. Imiwe. Zvino hapana kukudzwa kana kuremekedzwa kwechinhu chose chinotaura pamusoro poutsvene. Ukataura pamusoro poutsvene unonzi mutsvene asingazvibati. Hapana kukudzwa, hapana kuremekedzwa kuna Mwari kuvanhu vake kana kushoko rake. Zvino boka iri richazoperera kupi?
I think you're right, Ben.
Ndinofunga kuti wataura chokwadi, Ben. Wanyatsonanga apo, mwanakomana. Hongu, ndizvo. Boka risingakudzi iriro serichaperera kupi? Boka iri risingaremekedzi richaperera kupi? Ndizvo chaizvo avo vasina kuremekedza zvachose kuna Mwari. Munoziva zvaisimbova kuti kana mukadzi kana murume akati ndiri mukristu, vanhu vaizviremekedza. Zvinazvo vanoda kuona kuti vangakushotesa sei pamusoro pazvo, maona. Boka risingaremekedzi sei? Munozivei? Ichi ndicho chikonzero. Havazivi kuti ichi ichokwadi. Havazivi kuti ndiMwari. Harangariri zvakataurwa nebhaibheri kuti vatumwa vaJehovha vakapoteredza vanomutya. Havauyi kuzoshanya chete ivo. Ivo vanovaka misasa yavo ipapo. Amen. Vatumwa vaJehovha vakaisa misasa pana avo vanotya zita rake. Vanogarapo masikati nousiku. Hama yechitema yaimba rwiyo urwu, vatumwa vanoramba vachindichengetedza. Zuva rose nousiku hwose vatumwa vanogara vachindichengeta. Ndizvozvo, zuva rose nousiku hwose vatumwa vanondichengetedza. Jesu akati pamusoro pavaduku ava, akati chenjerai kuti murege kugumbusa mumwe waduku ava. Nokuti ndinoti kwamuri kudenga, vatumwa vavo vari pamberi pechiso chababa vangu vari kudenga. Aona, nguva dzose dzinogara dzakakomberedza, dzakavatarira. Havazvitendi vanhu vakaipa. Zvataura pamusoro poumwari nokusava noumwari kuti kunorevei mangwana kana Ishe atendera. Mucherechedzai, hatombotendi izvi. Vakarashikirwa nokuzvibata zvakanaka nokuremekedza kwose nokuremekedza kwose, asi zvakadaro vanoenda kuchechi. Boka risina kuremekedza kwakanyanya ndavo vanoenda kuchechi. Izvozvo chidhakwa munhu anonwa kachasu anenge achifamba munzira achifambafamba zvake akadhakwa, kataura naye pamusoro pashe anomira otaura newe. Asi vamwe vakaomarara vanongonzi vatendi nhengo dzechechi vanoseka pamberi pako nokuti havadi chokwadi. Havana kuremekedza. Vanofunga kuti unofanira kunge uri mukaboka kavo kana kuti haugari divi rimwe navo, maona. Ichokwadi kusaremekedza. Zvinongozi idzi padzinenge dziri muupo hwamwari dzinenge dziri dzinozvitenda. Davhidhi akati, munorangarira pano usiku ushoma wapfuura pandakanga ndichiparidza pamusoro pezvakada kudai. Zvino akati, Davhidhi akati, ndakaisa Jehovha pamberi pangu nguva dzose zvaari kurudyi rwangu handingazungunuswi. Uyezve akati, uye kana ndaita izvi nyama yangu ichazorora netariro omuchangamiri, nokuti ndinoziva kuti haangasiyi mweya wangu mugehena kana kutendera kuti tsvene wenyu aone kuora. Nokuti Jehovha anogara ari pamberi pangu nguva dzose, kwose kwaunoenda Isa Mwari pamberi. Kana munhu ashatirwa akakutuka Isa Mwari pakati pako naye. Kana munhu akati uri mutsvene asingazvibati Isa Mwari pakati pako naye. Kana mudzimai wako akakutsamwira Isa Mwari pakati penyu. Murume wako akakutsamwira Isa Mwari pakati penyu. Chatirisa Isa Mwari pakati penyu. Nechose chamunoita Isa Mwari mukati. Baba namai vakurova nekukudzora Isa Mwari mazviri. Munorangarira here kuti Mwari akataura kuti chii pamusoro pazvo? Rovedza mwana nzira yaanofanira kufamba nayo ma. Vajose rangarira Isa Mwari mazviri. Isa Mwari pamberi pako, uye unozova nokuremekedza kuna Mwari uye kumuremekedza. Ndizvozvo. No, tarisai. Nemapapiro maviri yakafukidza chiso chayo. Nemapapiro maviri zvaireva kuremekedza. Kuremekedza pamberi pamwari. Kotama kufukidza chiso chayo. Isa hatina mapapiro okufukidza zviso zvedu nokotamisa misoro yedu patsoka dzake. Nokotamisa misoro yedu tonamata mukukudza nokuremekedza ongochangamire. Cherechedzei. Iona mapapiro maviri akafukidza tsoka dzayo. Tsoka dzayo dzakafukidzwa. Tsoka dzayo zvaimirira unyoro nokuremekedza. Samozis. Mozisi ari achiremekedza Mwari mushure mokunge audzwa kuti akanga akamira panzvimbo tsvene akabvisa shangu dzake. Maona. Akaita chimwe chinhu kutsoka dzake. Paulo mukukudza Mwari kuremekedza. Ngozi yaMwari yakauya kwaari mushongo yemoto akawira pasi nechiso chake rukudzo. Johani Mubhabhatidzi akanga aine rukudzo rwakanyanya paakaona Jesu achiuya. Akati, handina kufanira kana kubata tsoka dzake. Maona tsoka achiratidza rukudzo. Maona. Oh, zivai. Hechino chinhu chimwe chete chamunofanira kuziva uduku hwako. Kana uchida kusvika pane chimwe chinhano naMwari, zviite munhu muduku kwazvo. Usazviita munhu mukuru saUziya. Akapinda imomo yake akati, ndichaita izvi zvakadaro kunyange ini harisi basa renyu rokunditaurira. Ona, aifanira kunge akazvininipisa. Hongu varanda vaKristu, ndiregererei. Angadai asina kumbova namaperembudzi kwete. Ndinoziva kuti basa renyu Mwari akakudanai ihofisi yenyu, imi chizviitai machangamire nourombo kwazvo. Akabvuma pangadai pakanyorwa zvakasiyana mubhuku rino, asi paakadzorwa akatsamwa. Ukadzora vanhu pane chimwe chinhu kana kuvaudza zvavari kukanganisa, vanobuda muchechi. Vanoenda kuno mumwe munhu voudza vakati kuti havafaniri kudimura vhudzi ravo. Zvino ndichaenda kumwe kwavanobvumidza izvi. Mumwe mudzimai akauya pano nguva shoma yapfuura. Ndakatumira mudzimai wangu. Takanga tiri mumusangano, haana kuwana nguva yekugeza vhudzi rake, uye iye ndakamuudza kuti aende kune nzvimbo inogadzirwa vhudzi kuti vhudzi rake rigezwe. Takaenda ikoko. Zvino mudzimai uyu akanga asingakwanisi kugadzira vhudzi rake. Akarimuona panongonya pamusoro wake. Akati, handisati ndambogeza munhu vhudzi ane vhudzi rakareba. Akanga asingazivi zvokuita pamusoro paro. Ameno. Oh, imiwe. Maona. Havazivi kuti chii. Nei, imhosva yemapurupita asina simba vanga vari pasi pavo. Ndicho chokwadi. Mapurupita asina simba, asingatauri chokwadi, vanoreritsa pazviri. Maona. Zviri nani. Zvanga zviri nani kuti vazvinzwe. Zvino kana ukataura nemumwe wavo vanosumuka voshatirwa ivoti, handidi kunzwa mutsvene asingazvibatiwi zvakare. Enderera mberi, Uziya. Ndizvo. Maperembudzi? Nei, ndikaona maperembudzi nguva ipi zvayo, asiri isiri mhando yamaperembudzi akadai. Zvinawa maperembudzi pamweya. Maona. Kana wakaenda kandoputsa, unenge wawa zvakare nemaperembudzi. Chivi chinodarika maperembudzi. Maperembudzi pamweya. Uziya akaenda akandovigwa namadzibaba ake. Bhaibheri rinotaura kudaro. Akanga akaponeswa nokuti akaita chimwe chinhu chakaipa. Asi kana wazviita uchiziva zviri nani, ipapo unowana maperembudzi pamweya. Ine zvino hapana nzira yekugamuchira mweya unovapera mbudzi munoziva izvi. Nokudaro zviite munhu muduku zvininipisa pamberi pamwari. Usazvitutumadza nokuva nehasha. Nzira magwaro uone kuti ndizvo here. Akaudza mumwe munhu nguva shoma yapfuura vakati, "Hama Branham, ndakanzwa kuti muri Jesus only." Ndakati, "Wakanzwisisa zvisiri izvo." Maona, ndakati handisi weJesus only. Kati zvino munobhabhatidzika muzita raJesu. Ndikati hazvindiiti munhu weJesus only. Ndakati dzidziso yeJesus only vanotenda kuti unocheneswa nokubhabhatidzwa nemvura. Handitendi izvozvo. Handitendi kuti paunenge wabhabhatidzwa muzita raJesu mwoyo wako wacheneswa pazvivi zvako. Ndinotenda Petro paakati, "Tendeukai kutanga, tendeukai, makatadza kusvika, maifanira kusvika, dzokerai. Tendeukai uye muratidze kunyika kuti makabhabhatidzwa." Ndinotenda izvi. Handitendi kuti kuberekwa patswa ndiko kubhabhatidzwa nomweya mutsvene. Hakusi kubhabhatidzwa nomweya mutsvene, kuberekwa patswa. Unoberekwa patswa neropa, chizenga cheropa chinobva, ndinoreva chizenga choupenyu chinobva muropa. Unobhabhatidzwa nomweya mutsvene kuiswa mutumbi, asi unoberekwa neropa. Chokwadi, unoberekwa neropa rababa vako. Ndakaberekwa patswa neropa rababa vangu, ena nababa vedu Kristu. Hongu changamiri. Asi munoona, hatitendi zvinhu izvi nokuti tinobhabhatidza muzita raJesu Kristu. Hazvitiiti vanhu veJesus only, kwete zvachose, kwete changamiri. Hongu changamiri. Mozisi akazvininipisa muupopa akanzwa inzwi raMwari richitaura. Ikati, "Bvisa shangu dzako." Mozisi akabvisa shangu dzake. Maona, ndizvozvo. Paakarohwa nechiedza ichakawira pasi, akati, "Sauro, Sauro, unonditambudzireiko?" Akati, "Ishe, ndimaniko?" Maona, akawira pasi. "Ndimaniko?" Akati, "Ndini Jesu, shungu yomoto iyi." "Ndini Jesu, zvinokuremera kupfuura zvibayiso." Akati, "Ishe, munoda kuti ndiiteiko?" Akanga agadzirira. Yohani Mubhabhatidzi akamuona achiuya, mumwe wavanhu vakuru. Jesu akati, "Hapana munhu akaberekwa nomudzimai mukuru kuna Johani." Zvino Johani paakamuona akaziva kuti akanga ari muduku kwazvo, akati, "Wandisina kufanira kukotama kuti ndisunungure rukanda rweshangu dzake." Amen. Nguva dzose cherechedzai, munhu mukuru anozvininipisa. Nzira yekukwira kudzika nguva dzose. Zviite munhu muduku uye Mwari anozokusimudzira. Anani unozvikudza uchaninipiswa, nani nani unoninipisa achakudzwa. Oh, imiwe, ndinofarira izvi. Zviite munhu muduku nguva dzose. Iva muduku, usava munhu mukuru. Iva munhu muduku. Maona, Mwari ndiye oga mukuru pakati pedu. Ndizvozvo. Haudi kutaura uchiti, "Ichechi tsvene, vanhu vatsvene." Oh, kwete. Ndimwari mutsvene. Ndizvozvo. Uye chechi isina utsvene navanhu vasina utsvene. Ndizvozvo. Kuna chinhu chakadaro chokuti chechi tsvene. Ndimwari mutsvene ari muchechi. Havasi vanhu vatsvene. Ndimweya mutsvene uri muvanhu. Zvino hausi kutaura pamusoro pavanhu, uri kutaura pamusoro pomweya mutsvene uri muvanhu. Amen. Amen. Ndiro shoko chairo. Amen. Zvapinda. Ndazvinzwa. Hongu changamire. Afarira izvi. Nozviziva. Mwari ngaarumbidzwe. Hongu changamire. Zvakanaka. Zviite munhu muduku. Yakafukidza chiso chayo namaviri kuremekedza. Yakazvininipisa nokufukidza tsoka dzayo. Zvino chechitatu, namaviri yakabhururuka. Yakatanga kuita basa namapapiro maviri. Yakanga ichiremekedza Mwari. Yakanga yakazvininipisa pamberi paMwari. Kwete izvozvo chete, haina kungogara chete, asi yakatanga kuita basa. Unotaura pamusoro pechechi. Amen. Yakatanga kuita basa. Chose chayakanga inacho yakanga yakagadzirira kuenda nacho. Hongu changamire. Chinhu choga chaikwanisa kutaura kuti mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha Samasimba. Yakatanga kuita basa. Ndizvozvo. Yakatanga kuita basa. Ndizvo zvinodiwa nechechi usiku huno. Chokutanga kuwa nokuremekedza. Chinozotevera kuzvininipisa, ipapo osvika pakuita basa. Hongu changamire. Akaratidza muprofita. Akaratidza muprofita kuti aigadzira varanda vake sei zvaakanga achazoita. Chinzikwai chichakaitei? Ngirozi. Muprofita akanzwa inzwi rayo zvichizvinungusa nheyo dzezvikumbaridzo zvomutembere payakadanidzira ichiti, "Mutsvene, mutsvene, mutsvene, iye Ishe Jehovha Samasimba." Iyo tembere yakazvinunguka. Iyene yakadanidzira zvakare, "Mutsvene, mutsvene, mutsvene, iye Ishe Jehovha Samasimba." Iyo tembere yakazvinunguka. Isaya akati, "Ndine nhamo." Muprofita. Muprofita akasimbiswa. Akaberekwa ari muprofita. Muprofita mukuru wemubhaibheri. Nakati, "Ndine nhamo nokuti mesa angu aona kupenya kwaMwari." Tarira muprofita uyu akazvininipisa. Muprofita, munhu anovimbwa neshoko raMwari. Asi paakaona chiratidzo akati ndine nhamo nokuti ndamira pedyo zvokuti ndiri kuona upo hwashe. Vanhu vedu vemazuva ano vemuAmerica vanokwanisa kuona izvi asi vofamba vachifuratira vachiseka izvozvo. Paakaona chiratidzo chichiratidzwa, chiratidzo chairatidzwa, oh Mwari vai netsitsi kunyika ino ine zvivi. Chiratidzo charatidzwa akadanidzira, nenhamo nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina, ndinogara pakati pavanhu vemiromo ine tsvina, nokuti ndoparara, hapana chinhu chakanaka mandiri. Ndinongati Mwari ngaarumbidzwe, ndiri nhengo yepresbyterian methodist yebaptist pentecost, handifaniri kugara ndichiteerera kuzvinhu zvakadaro. Zvinopa mutsauko wei? Mutsauko wechii? Zvino munorangarira muprofita uyu akadanwa kubva pakuberekwa kwake, akasimbiswa, akatemerwa kunzvimbo iyi, uye akanga achitsvaka chokwadi. Zvino akanga ana mambo akaona mabasa amwari achiratidzwa. Asi paakaona chiratidzo chakazaruka pano kuti amurumbidze, akati ndine nhamo, ndoparara, nokuti ndoparara zvino nokuti maziso angu aona kubwinya kwamwari. Zvino tinoona kubwinya kwamwari uye tinoenda tondoti iboka ravatsveni vasingazvibati zvakanaka, vanhu vanopenga ndechikonzero pasina kwatinosvika. Narangarirai ndakakuudzai kuti kana ndichiuya kuno kuti ndizotaura chinhu kuti vanhu vabatsirwe, hongu tinofanira kuva nokuremekedza kwazviri. Tinofanira kuzviremekedza nokuremekedza kwose kwatinokwanisa. Kana taona chiratidzo chamwari chakazaruka chichitaura uye tichiziva kuti ichokwadi, ndine nhamo. Isaya akadaro, ndiri mumba muno usiku huno kana nhasi kana yangava riini, uye ndinoona kubwinya kwamwari. Ndinoona ngirozi ichitaura uye ndinoona chimwe chinhu chichiitika. Zvino ndikatarira pamusoro apo ndinoona Mwari achiratidzwa pano. Ndine nhamo nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina uye ndinogara pakati pavanhu vakasviba. Tarira uone zvakaitika. Akaitei? Akaratidza muprofita Isaya kuti munhu anofanira kuva anokudza, anofanira kuremekedza muupo hwake, kuremekedza nokuzvininipisa zvinozoita basa, ndizvo ozopinda mubasa. Sezvakaita mudzimai wapatsime paakaona chimwe chinhu chichiitika. Hama akava namapapiro maviri akakurumidza kuashandisa. Akauya ipapo patsime raJakobho kuzochera mvura yakanga yakasviba yavakanga vachikakavara pamusoro payo. Asi paakazonwa kubva panotangira upenyu, akaenda kundoshanda nokurumidza. Haana kuti tangamire, ndapota ndiudzei kuti makawanepi dzidzo yenyu? Makawanepi izvi? Makazvidzidza sei? Kana kuti maziva sei kuti ndaiva navarume vashanu? Maziva sei zvakakanganiswa neni? Maziva sei kuti ndiri mukadzi weSamariya? Maziva sei zvinhu izvi? Haana kuita mibvunzo. Akati, changamire, ndinoona kuti muri muprofita, tinoziva kuti kana Mesiyasi auya achatiudza zvinhu izvi. Ini zvangu. Akazviziva namagwaro. Zvino ipapo akati, ndinoziva kuti kana Mesiyasi akauya achatiudza zvinhu izvi. Akati, ndini iye. Akatanga kuita basa. Akaenda muguta achimhanya kwazvo. Kati, uyai muone munhu wandiudza zvose zvandakaita. Uyo haasiye Mesiyasi here? Paakaona chokwadi haana kurega kutakura bhora iye, asi iye akanga achiripa kumwe kuremekedzwa kwakanyanya. Zvino akanga achiripa kutsigirwa kwakanyanya, nokuti akaenda muguta achitaura kuti imi uyai muone. Kana musingazvitendi uyai tiende neni. Mwari ngaarumbidzwe. Ndiri kunzwa kunge mutsveni asingazvibati usiku huno. Angutangamiri. Ini zvangu kana zvirizvo zvamunoti mutsveni asingazvibati zvakanaka, regai ndive mwavo. Angutangamire. Ndinoziva kuti akanaka. Ndinoziva kuti ari pano. Ndinoziva Mesiyasi uyu. Ndinoziva Mwari uyu. Kristu iyeye ari muno mumba duku ino muri kupisa usiku huno. Ndinokwanisa kuzvisimbisa kwamuri. Amen. Tarira ngirozi yashe iri pamurume uyo agerapo. Zita rake Reverend Wawit. Vanobva kumusoro kuVirginia. Ndizvozvo vari kutambudzika nokuvhunduka-vhunduka. Kana muchitenda nemwoyo wenyu wose, munokwanisa kudzokera kumba mopotswa. Munozvitenda here, changamire? Zvakanaka, endai kumba uye mupotswe kuvhunduka-vhunduka kwenyu kwapera. Agera apo zaravo ndi moya vanobva kuIllinois vandambudziko rerectal kana muchizvitenda changamire munozvitenda here hamurizi munozvitenda here chakusiyai haleluya. When the call of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, "Who will go for us?" Then he answered, "Here am I, send me."
No matter what the persecution is,
hazvina mhosva kuti unotambudzwa zvakadii, hazvina mhosva kuti muchinzikwa wakadii, nditumei shandiri pano. Hazvina mhosva kuti vangani vanoramba kana kuti zvingani izvi izvo kana zvimwe, nditumei. Ndiye Mesiyasi mumwe chete. Ari pano iko zvino ndiri kumuona zvakare. Amen. Chii ichocho? Dzimai uyu akaenda kundoita basa. Akawana mapapiro akatanga kubhururuka, akatanga kuita basa nokurumidza. Mapostoro Petro paakatora Mwari pashoko rake rimwe zuva ari pagungwa, akanga araura usiku hwose uye akanga asina kubata chinhu. Zvino Jesu akauya kwaari akati, "Kandai rutava rwenyu kune rimwe divi rechikepe." Akati, "Ishe, ndiri muraure, ndinoziva padzinodyira napadzisingadyiri, ndinoziva padziri napadzisiri, asi ndaraura usiku hwose handina kana kumbobata hove duku. Zvino kana mukati, kandai uko, ndinoziva kuti hapana hove ipapo asi pashoko renyu, Ishe, ndichakanda rutava." Akaitei? Akatanga kuita basa. Amen. Pane dziva rakazara nemvura, kana usina kumbobhabhatidzwa muzita raJesu, yava nguva yokuti uite chimwe chinhu. Kana uchingova nhengo yechechi usingazivi Mwari nenzira yekubhabhatidzwa noMweya Mutsvene, yava nguva yokuti uite chimwe chinhu. Ndizvo here? Putira chiso chako nokuremekedza, dema makumbo ako nounyoro, ugwadame namabvi ako, wotanga kuita basa. Kana usingazivi Mwari, tanga kuita basa. Bofu rakanga risingakwanisi kuona, Jesu paakataura naye akapfira pamadhaka akaisa pamaziso ake uye akaita kuti apodzwe, akamupodza. Paakadaro akatanga kuita basa. Akaparidza mbiri yake, haana kuda kuedza kugara nazvo. Tama akaparadzira mbiri yake kwose kwose kunzvimbo dzakapoteredza. Akaitei? Akapinda mukuita basa. Mumwe murume bofu akapodzwa akati, "Munhu uyu mutadzi, hautombomuzivi?" Akati, "Kana ari mutadzi kana asiri handizvizivi, asi chinhu ichi ndicho chandinoziva kuti ndakanga ndiri bofu asi zvino ndava kuona." Akaitei? Akapinda mukuita basa. Ndizvo zvinoda chechi, kupinda mukuita basa. Nechimiro chakanyanya, tinokudzikama kwenyika, tinofanira kupinda mukuita basa. Amen. Akaparadzira mbiri yake kwose kwose. Vanhu vavapendekosi vakanga vasingazivi zvakawanda, vanga vasingakwanisi kunyora mazita avo. Vamwe vavo vaitya, vakaenda mumba yapamusoro. Asi rimwe zuva vakaitei? Vakaendamo mukuteerera shoko rake, vakatora shoko rake. Odai vanhu nhasi vakangotora shoko rake, zvino vanozopinda mukuita basa. Asi imigarai muguta reJerusarema, Ruka 24:49. Asi muchagamuchira Mweya Mutsvene kana vimbiso kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, muchava zvapupu zvangu. Mabasa 1:8. Ruka 24:49, notarirai, notumira pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu. Asi imigarai muguta reJerusarema kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Kusvika rini? Hawa imwe, mahawa maviri, mazuva gumi, mwedzi mina, mwedzi mitanhatu, hazvina mutsauko. Kusvikira? Kusvikira rini? Kusvikira. Kana wakumbira Mwari chinhu, gara ipapo kusvikira. Amen. Gara kusvikira. Kusvikira rini? Kusvikira zvaitika. Zvikumbire, zvitende, batirira pazviri, pinda mukuita basa. Kupura pamusoro pazvo. Kupura, usatya, pinda mubasa. Vakanga vari mumba yapamusoro vachiitei? Vachirumbidza nokutenda Mwari. Vachizviitei nokuda kwevimbiso vaiziva yaifanira kuti iitike. Mazuvanaka, tangai kuita basa. Tanga kurumbidza Mwari kusvikira vimbiso yazadziswa. Mune vimbiso? Kana uchitenda kuti Mwari anopodza, ramba uchishanda. Kana uchitenda kuti achakudana iko zvino uye iwe wakabatira kwaari, ramba uchishanda. Amen. Ramba uchishanda. Una mapapiro maviri nokudaro ashandise. Ramba uchishanda. Mafambise, fambise. Ishe ndinotenda, Ishe ndinotenda. Haungodanidziri Mutsvene, Mutsvene, Mutsvene. Unofanira kuti Ishe ndinotenda. Ramba uchishanda. Amen. Vakaramba vachishanda kusvikira kwauya kutinhira kwaibva kudenga sokwemhepo. Nopakazova nokushanda chaiko, vakapinda mukushanda. Hama hazanzi, zaka ona, ziti kama zwano kupetsira, zino fanyira kuita kuti pinde mkushanda.
Amen.
Tinofanyira kunge tishanda, ndizo chaizo. Tinogara tofunga kuti, tumoo chuno, iko zino wano, wanogara, wano West Pentecost. Ishano ita chuno, iwo wano, zakanaka kwazo.
Oh,
ini zangu. Hala tizikise serafu, mnogara pechu na mari. Ndizo, mutumwa. Atua pecho sana mari unuwa mwana wake kurimperi kufura alitari endarira. Masira mwari pari tari endarira. Asi weso mwana kumana kana manasike na mwari unuunanga mwupo kwa mwari. Haufanyi lukuenda na kuma prista ni shumwe sose izi. Iye ndiye mprista wako. Akarepa mwupo wake mwari wana kumana na manasikana. Ama, jinotenda kutitine, jinotari kama papiro. Amen, tino mwaya mchene, ndisozo. Asi tinofanyi na kushanda na kuremekeza na unyoro. Kwete kushanda kutitise chingwe chino pano mwe munu. Asino kuremekeza na unyolo, chinofanira kushanda tutaura kuti. Tine namo, taona upo, wasama simba, takaona zulatizo, shiratizo asesha, akataura. Mbasa ndino itane mi mchaita wo, mchaita akawanda kudarika wa, mkuti ndino enda kuna baba wangu. Takaona zakawanda shitika kudarika shakanyo kwa mu. Sino takaona zakawanda shitika umusangano mwe chete kudarika zunu shakanyo kwa mbaibili. Ndiso so. Zakawanda, msangano mwechete kudarika, zakanyo kwa makore makumi matatu na matatu neafu, mwupenyu wake. Nizo so, funga pa msoro paso, nozi wana na masoedu, nozi wana shitika. Nozi wana zishi, fano taurgu wa zoitika, shitarise. Wakare mara mapofu, wano kamina, wakaoma mtezo, zinu za, ifano taurgu wa shitika, azina kumbukundika. Nofani na kuita, kutitishande no unyoro no kuremekeza.
From plumb back yonder in the Bible times,
when the people of God, yakanga iri pamusoro peIsrael. Zvino yakazoitwa nyama ikagara pakati pedu, ndakabva kuna Mwari, ndinodzokera kuna Mwari. Paulo akaiona akawira pasi nechiso, mudzidzisi mukuru, akaita saPaulo akadzidziswa naGamarieri. Akaomburuka muguruva akachema, Ishe, Ishe ndimi ani, ndagadzirira kuenda. Munhu mukuru sezvakanga ari, akanga ari mudzidzi. Saka zvininipisa nokuti akaona shongwe yemoto. Zvino hatingoioni namaziso edu chete, ichifamba pakati pedu asi takatoiona kubudikidza nezvesainzi. Izvi zvinofanira kutipinza mukushanda. Tinoiona ichiita zvinhu zvimwe chete zvayakaita kumashure. Inozviita nhasi vimbiso yababa. Ini zvangu chii ichocho? Yakauya kuzosimbisa shoko, kuzosimbisa kuti shoko nderechokwadi. Zvinofanira kuita kuti chechi ishande, hamufungi kudaro. Namaviri yakafukidza chiso chayo nekuremekedza. Namaviri yakaputira tsoka dzayo zvininipisa. Uye namaviri yakashanda. Pakarepo yakaenda ichashandisa. Zvino tinofanira kunge tichishanda tichiremekedza shoko. Tinofanira kunge tichiunza vanhu. Zviratidzo zvokuuya kwake zvionekwa kwose kwose. Tinozviona zviratidzwa mushoko. Tinonzwa Mweya Mutsvene uchiuya uchitiudza zvinhu zvava kuda kuzoitika. Makore asingapfuuri makumi maviri apfuura muno muimba muno wakataura zvokuuya kwomukuru wenyika Kennedy. Wakataura chaizvo zvaizoitika kuti madzimai navamwe vaizoisa munhu uyu uye chaizvo zvaizoitika. Zvino taizviziva nguva yose uye zvaizoitika takazvitaura zvino hezvi zviri pano nhasi. Uye hono musangano uya mumubatanidzwa wamachechi navose vari kuungana pamwe chete. Ko zvinodini kutiita kuti tishande? Ndizvo. Shoko pamusoro peshoko sezvaakataura rakazadziswa nesu zvinofanira kutiita kuti tishande. Somuprofita takaona mazadzisirwe azvo kuti chaitika kana tava kuenda. Kurambidzwa, kusimudzirwa kwamadenomination, kurasikirwa nenzvimbo dzavo. Saisaya akamira ipapo aiva munhu wamadenomination paakatanga. Akazemberana namambo nokuti akanga ari munhu akanaka. Asi akaona kuti kuzvitutumadza kwakaitei kwaari zvakamubvisa zvachose. Zvino takaona kuti kuzvitutumadza kwamadenomination kwakaitei kuchechi. Kwakatora chechi yamadenomination kukaiburisa kunze zvachose. Ndiudze kuti ndeipi yakazomuka mushure mokunge yawa. Chii ichocho? Tarira kumashure munhoroondo uone chechi yakambowa. Yakangoita sangano yakawa haina kuzokwanisa kuzodzoka zvakare. Uziya haana kuzokwanisa kudzoka zvakare kutembere. Akanga ava namaperembudzi mazuva ake ose uye akazovigwa achine maperembudzi omutangamiri. Zvino muprofita akaona zvazvakaita. Akaona kuti kuzvisumudzira kwakaitei. Ko tiri kana kusvikira vose hapana munhu anokwanisa kupinda mudenomination redu kunze kwokunge apiwa mubvunzo navaongorori vepfungwa kuti aonekwe kuti akangwara zvakadini. Anofanira kuva neDDD PhD asati auya kuzotaura nesu. Mapoka heda hakwani kushanda na heka na asina. Izozi. Oh, imiwe. Wakanakisa, boka nakanakisa la wanu. Warimunyi garino ya kutalisa kumotokari. Zino ya kusomira panzimbo pedu.
There are Cadillacs and Rickenbackers and so on.
Makadillac na marikenbeka ni zakadaro. Takaona zunu izi zifa. Taka zuona zafa. Uyezu nizose zizere. Zaka pomerwa. Zina maronda. Zaka ora ni kadaro. Zinota organe baibeli.
It's all sorrows all together. It stinks.
Zose zina maronda zvinonhuwa ndizvo zvo ndikutaura izvi pamwe yamaona ndikuvaona vachirega kubatirira pashoko ramwari ivo vachisimudzira dzidziso dzavanhu tinozoona vachiitei vanozorwa namaperembudzi kusatenda zvangu ini zvangu sauziya akaedza kutora nzvimbo yomunhu akazodzwa hofisi akazodzwa mushure mokunge arohwa uye akazoona kuti akundika zvino tikaona machechi achiedza kutora nzvimbo yakazodzwa hofisi yokuparidza shoko ramwari uye vakazokanganiswa nazvo havachazivi zvokuita isi vashoko pamberi pavo havazivi zvokuita zvino nzvishatsitsi tinotenda kuti izvi zvakanga zviri zverimwe zuva chii ichocho havasi kuziva zvavari vangabata sei hofisi yomuzodziwa wamwari voramba shoko rake rakazodzwa rinova iye muchimiro cheshoko ungaramba sei kuti shoko nderezvokwadi asi woramba uchitaura kuti wakazodzwa nomweya chinhu bedzi chinoratidza shoko ramwari mweya mutsvene womene kana iye mweya mutsvene auya achatora zvinhu izvi zviri zvangu ugozviratidza kwamuri izvozvo ungatora sei nzvimbo yehofisi yakazodzwa uye iwo tenda dzidziso dzavanhu dzamadenomination vakafa chinhu chokuita kuwira pasi wochema ishe mwari ndiri munhu ane miromo ine tsvina omuchangamiri madenomination awa anoedza kutora nzvimbo yechechi tsvene tinotenda muna mwari baba samasimba musiki wamatenga nenyika najesu kristu mwanakomana wake tinotenda muchechi tsvene yeroman catholic nezvimwe zvinhu zvose izvi tinotenda mukuyanana navatsvene tinotenda mukuyanana kristu omuchangamiri tinotenda kuti vatsvene vari mukubwinya chokwadi uye tinotenda kuti pane murereri mumwe chete pakati pamwari navanhu omuchangamiri tora zvinhu izvi pano bhaibheri hari pesanisi izvi vanoti zvino ibhaibheri ndimwari shoko rakanga riri mwari uye shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu ino shoko ranyama matiri richizviratidza rakazodzwa nomweya mutsvene inguva yekuti pinde mukushanda ndizvozvo zvakaitika kumuprofita paakaona chiratidzo oini zvangu zvakakonzera kuti areurure kuti mutadze muprofita akazodzwa aka ndiri munhu ane miromo ine tsvina ndatadza ndakatadza ini pachangu handina kuchena aiva mutadzi akareurura zvivi zvake omuchangamiri zvakakonzera muprofita wamwari kuti areurure kuti mutadzi ndizvo zvakaitwa nechiratidzo mumwe munhu ane ddd phd anozviseka achifanira kunge ari mukuru weimwe chechi vakanzwa vari kuti kadinari akataura kuti chii munhau nhasi ataura kuti pana vamwe vari kudzidzisa kuti kudzoka kwashe kwava pedyo ataura kuti asi zvakadaro tinofanira kubvisa boka iri tinoda kubatanidza zvinamato zvose zvapasi pose izvo chaizvo imi vanhu musakotsera zvino zvinhu izvi zvava padyo kudarika zvatinofunga uyu akafanana nouya akanga asingazivi josefa munoziva tarirai zvakaya zvine mano mano vachasvika pano pakupedzisira pavachaita mufananidzo nokuita mubatanidzwa wamachechi uye vachaita kuti utaure zvimwe chete zvaitaurwa nechikara nokupa simba rokuti utambudze vanhu vane umwari uye uchashandura nguva nemirayiro yamwari chaizvo chaizvo zvakataurwa chichasvika pazviri panguva iri kuteera usiku huno tanonoka asi tichazviziva hedu vamuchangamiri zvakamukonzera kuti areurire kuti mutadzi sei kwaiva kuri kudana kwanhasi vaiti zvino ndine chiremba nhingi akanzwa bishop achiti kandasvika kudenga munoziva here zvatichaita akati ndichaenda kuna jesu ndonoti munoziva here kuti ndinani bishop nhingi iye woti hongu ndakanzwa mai vangu vachitaura pamusoro penyu akati vanhu vanotenda bhaibheri vakafanana navanhu vari kufamba mumadhaka havazivi kwavari kuenda hamufungi kudaro here ndiye mutungamiriri wangu ndichaparidza izvi mangwana usiku omuchangamiri achakutungamirira mumadhaka wose maunofanira kupinda namo nomunzvimbo dzose dzine njodzi dzakadzika nenzvimbo dzose dzakakwirira nezakaderera kana kungava kupi achanotungamirira kuyambuka rwizi rworufu amen oh hongu changamire anotungamira kana rufu rwauya handityi zvinhu zvakaipa nokuti imi muneni naizvozvo kwazvo kunyange ndikafamba mupata womumvuri worufu handingotongotyi chakaipa nokuti imi muneni kana ndikazviwarira nhoo mugehena dhavhidhi akadaro tarira muripo o kana ndikabhururuka namapapiro amangwanani ndikaenda iye anenge aripo ari pamiri panguva dzose nokudaro handingatongozvinungutyi men ini zvangu tora mapapiro utange kubhururuka iko zvino hongu changamire profita uyu akatanga kushanda nokurumidza akaenda kundogwadama iye akati ndiri munhu wemiromo ine china zvino pakarepo paakareurura pakabva pauya kucheneswa unofanira kutanga kureurura ndinoda kuti mucherechedze muprofita uyu pakunga pamusoro pazvo mukwete munhu akanga akamira nehurumende muprofita akasimbiswa uye paakangoona chiratidzo chokutanga akanga asati aona zviratidzo kumashure akanga asina ainzwa kutungamirirwa namwari uye zvichienderana neshoko asi panguva ino chakanga chiri chiratidzo chakajeka zvino akada nzira ndiri munhu wemiromo ine tsvina uye ini navanhu vose ava vane tsvina ndine nhamo nokuti ndiri kuona kubwinya kwamwari chiratidzwa zvino tinongotarisa tinofanira kunge tichibhururuka kwose kwose maona ndiri munhu wemiromo ine tsvina akaenda kualtari uye akati ndiri munhu wemiromo ine tsvina ishe ndingaitei nokuti ndaona imi muchiratidzwa pano ndinoona ngirozi ichizungudza chunhu ndaiona ichitaura chimwe chunhu chikafamba amen ndinofunga kuti hamuna kukotsira ini zvangu kutaura chimwe chovha chaitika mwari ngaarumbidzwe chii chakaitika ino tinoona kuti akareura zvichivi chake uye pakarepo paakadaro inzwi guru rakanga richitaura rakadzika rikabata ruoko rwake rikatora mazimbe rikatora zimbe rikariisa mumaoko ake rikauya rikaisa pamiromo yaisaya uye ndokumuchenesa cherechedzai haana kumutuma kuti andotora digirii yephd haana kumupa bhuku romurayiro kuti adzidze asi iye mwari akanga achiratidza muprofita kuti simba rake rokuchenesa raibva pamoto waiva paaritari amen simba ramwari rokuchenesa nhasi hakusi kudzokorora dzidziso dzavanhu kana kuva nhengo yechechi isimba romweya mutsvene nomoto rinochenesa munhu kubva pakusatenda amen nzira yamwari yokuchenesa muprofita inzira yemoto kwete nedzidziso dzavanhu muprofita angazivei pamusoro pedzidziso dzavanhu aichazoshandiswa namwari shoko raizoratidzwa kubudikidza naye nokudaro haangamupi dzidziso dzavanhu angazobatirira padzidziso dzavanhu idzi nokudaro akatora moto kubva paaritari akachenesa muprofita kureurura kutanga wozocheneswa nomoto mwari ngaarumbidzwe tarira kureurura chokutanga kucheneswa chechipiri kutumwa chechitatu amen mazvionaka chokutanga kureurura ndiri kukanganisa chinhu chechipiri kucheneswa kururamiswa kucheneswa nokubabatidzwa nomweya mutsvene maona kureurura kucheneswa kutumwa endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda amen mushure mokureurura munouya kucheneswa mushure mokucheneswa munouya kutumwa paridza ivhangeri podza vanorwara hazvina mhosva kuti vanhu vakatii pakupedzisira muprofita anokosha uyu akaurawa achitambudzwa nokudimurwa dimurwa nesaha rangarirai vaisaya akareurura kuti akanga akanganisa akanga akanganisa kwazvo akanga akazembera padzidziso yake yavanhu maona akanga akazembera nanhomunhu zvinhu zvakagadzirwa nomunhu akaona mambo akanga ari munhu mukuru akanga ari munhu ainamata asi akaona kuti vanhu vose vanokundika maona asi paakashandura izvi akatarisa kumusoro uko uye akaona chiratidzo chokuti mwari aiva ani ipapo akati ndiri kuda kureurura kuti ndinokanganisa dzidziso dzavanhu dzakare idzi hadzichashandi zvakare nokuti dzakafa uye dzakakundika maona vakarohwa namaperembudzi asi ndiri kuona kubwinya kwamwari kuchiratidzwa dzidziso yavanhu haikwanisi kuratidza izvi dzidziso yavanhu haikwanisi kuzvitaura nenzira iyi dzidziso yavanhu haikwanisi kuzviita nenzira iyi zvinotora kristu kuti azviite nenzira iyoyi zvino pakarepo paakaona izvi akati zvino ndanga ndichikanganisa ishe zvino ipapo pakauya kuchenetswa ndokuzouya kutumwa imiwe ndipo pakazocheneswa isaya mwari paakadana ndianiko ungandiendera zvino ipapo isaya akati ishe ndiri pano ini nditumei muprofita akanga acheneswa muri kuona here simba rokufurira Ndichabvuma simba ramaitiro amatera. Ndinotenda hapana munhu ane chida rakadaro muno. Ndichatora mazita okufurira kumumwe musikana anoenda kuchikoro chikuru newe kana chikoro chavazhinji. Kana mwakitano wako anogera vhudzi rake nokupfeka zvikabudura, musabvumira simba rezvinhu izvi. Musatora maitiro emufudzi anotenda dzidziso dzavanhu, oramba shoko ramwari achitora dzidziso dzavanhu. Musatora maitiro ake. Asimira apo kusvika waona kubwinya kwamwari. Ona chimwe chinhu chichiitika nenzira yachakataurwa namwari kuti chichaitika. Ipapo odanidzira, ndine nhamo Ishe, ndanga ndichikanganisa. Ndichenesese iko zvino Ishe, ndichenesei. Mweya wamwari mupenyu ngauye pandiri patsva. Zimbe remoto rakabata muprofita richimuchenesa nokuchenesa kunokwanisika. Apo inzwi ramwari parakati ndiani angatendera? Zvino akapindura, tenzi, ndiri pano, nditumei. Akanga agadzirira, akanga aona chimwe chinhu, hongu changamiro. Mamiriyoni muzvivi nokunyadziswa ari kufa. Teererai mukuchema kwavo kunonzwisa tsitsi nokushungurudzwa. Chimbidzika hama, chimbidzika kundobatsira. Pindura nokuchimbidzika, tenzi, ndiri pano. Chimwe chinhu chinofanira kuitwa. Nguva yapera kupfuura zvatinofunga. Dachiratidzo chamwari chikaita simba pavanhu kuti vakwanise kuona kuti mwari akanga ari temberi naIsaya ndiye mwari ari munzvimbo yake tsvene nhasi. Ari munzvimbo yake tsvene yomweya mutsvene, iye ndiye mweya mutsvene. Aimbova nyama, iko zvino ava mweya uri kufamba pakati pavanhu vake achizviratidza pachake kuti mupenyu. Kwete dzidziso yavanhu yakafa, asi Kristu anorarama asingashanduki zviro nanhasi nokusingaperi. O Isaya, kumidza kupindura, tenzi, ndiri pano, nditumei. Ngatinamatei. Sirere yakoramiswa. When the call of fire touched the prophet,
making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Together, speak my Lord, speak my Lord. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak my Lord, speak my Lord.
Pamwe chete, munhu anogona kunge ari muvakidzani wako, anogona kunge ari mukadzi waunoshanda naye, murume waunoshanda naye.
Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak my Lord.
Mudzidziso dzavanhu nomumadenomination ndakaona chiratidzo chakabva kuna Ashe. Ndakaona chichiitika atotaura kare zvino. Misoro yedu yakakotamiswa. Handizivi usiku huno sezvandakuudzai pandanga ndichiuya. Ndinoedza kutsvaka chinhu chandinofunga kuti chingakubatsirai. Maona muprofita uyu akanga ari mhare, akanga akaberekerwa chinangwa ichi chokuva muprofita. Akaona kuti akanga atora nzira isiriyo, akanga azembera pana Uziya mambo. Haukwanisi kuzembera pamunhu wenyama anofa, hazvina kunaka. Asitarisa kumusoro uone Mwari akagara pachigaro chake. Tarira kumusoro uone Jesu akati handishanduki zviro nanhasi nokusingaperi. Rega akusumudze mumweya, tarisa uone kuti haasi mumwe chete here zuro. Isaya paakaona chiratidzo chaMwari chichiratidzwa mutemberi, akanga agadzirira kureurura kudarika kwake. Akanga agadzirira kureurura kuti hapana chakanaka chaakanga aita. Zvino akazoenda munyika, akazoita zvinhu zvakanga zvakanaka here? zvose zvaakazoita kusvika pakupedzisira akasimbisa chapupu chake neropa rake. Ndinofunga kuti ndiwo manzwiro edu tose. Hanganiwenyu vanonzwa kuti vanoda kuti kunzwa Mwari achiti kuti uri kuda kunzwa kuti utaure kuna Mwari, ndiri pano nditumei. Simudza maoko enyu. Ndiri pano, regai ndipupurire murume anotengesa mukaka, regai ndipupurire munhu wose wandinokwanisa kuona, regai ndiite chinhu chose, regai ndiite chimwe chinhu Ishe. Handisi kukumbira kuva muparidzi, handisi kukumbira kuva izvi, asi Ishe, kana ndiri murimi, ndiitei murimi anokwanisa kupupurira kuvakidzani wangu murimi. Ndiitei murimi wokuti kana achindotengesa mbeu dzake, ndinokwanisa kupupura kuna vandinenge ndichishanda navo. Regai ndive murimi. Kana ndiri mudzimai, regai ndipupurire murume weinsurance. Regai ndipupurire murume anotengesa mukaka, mukomana anotengesa mapepa. Regai ndiite chimwe chinhu Ishe. Regai ndifambe munharaunda ndiwane kufarirwa nehanzvadzi yangu inogara pedyo neni, anoita zvakaipa nokukanganisha. Regai ndimupe chapupu mukutapira. Regai ndifukidze chiso changu namapapiro ounyoro. Regai ndifukidze tsoka zvimwe chete. Regai ndive nokuremekedza mupo wenyu. Asi ndipei namamwe mapapiro maviri zvakare Ishe, nokurumidza kuno mumwe munhu. Ndiri pano, nditumei, nditumei.
In this respect, let's all stand then and make ourselves a consecration service to God.
Mukuremekedza, ngatisimukei tizvipire kuna Mwari.
The Almighty is here.
Samasimba ari pano, munozvitenda here? Tiri muupo hwake huchene. Musakanganwa izvi zvino. Muupo hwake huri pano, hwakanga huri. Chokwadi kubva pandamira pano ndaona zviratidzo zvina kana zvishanu zvaratidzwa. Ndizvozvo, ndizvozvo. Kana vanhu vaviri kana vatatu vomuchechi muno vasina chavambotaura, asi zviri pano zvakadaro. Zvakanaka. Zvino zvatiri kuda kuita, mumwe nomumwe nenzira yake, ngatizvipirei kuna Mwari.
See the sign appearing of his blessed coming. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end can be seen.
Ndizvozvo, handizvo here?
Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord, while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. Amen. Nations are breaking. Israel's awakening. She's a nation
now.
The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. You see it coming right? Yeah.
Nozoona zvuya. Kwete kunyika chete asi kumachechi.
Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with His Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. But we'll walk where the apostles have trod, for the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Wipe off that
denomination. Isai uti denomination. Kati bvisei tsvina yenyika. Ropa racho Jesu Kristu rakatikwanira kuti tichenese. Tarira kumusoro, regai mwenje yenyu ipenye, torai mapapiro enyu mubhururike kuenda kuno mumwe munhu. Ngatisimudzei maoko edu zvino, totaura kuti Mwari, ndiri pano nditumei. Baba vedu vari kudenga, ndinozvipira kwamuri usiku huno Ishe nechechi ino. Mushure memharidzo iyi yakananga yakaomarara, ndiri pano Ishe, nditumei. Heino chechi yangu Ishe, dai vakafukidza zviso zvavo nokuremekedza, dai vakafukidza tsoka dzavo nounyoro. Dai vakava nokushinga kwokubhururuka nemharidzo nokurumidza kuno mumwe munhu, zviite Ishe. Dai vakapupura zvinoungwaru, vave munyu kunyika nokuchengetedza kwavo kurimo. Ishe Mwari, ichi ndicho chipiriso chedu, ichi ndicho chipo chedu, uku ndiko kutenda kwedu. Izvi ndizvo zvatinoshuva Ishe. Titumei usiku huno kuno mumwe munhu akarashika. Dai tikauya navo mangwana kuchechi vachibva kune imwe nzvimbo. Dai tikavadzidzisa nzira yaShe. Dai vakaponeswa Ishe, nokuti nguva yapera kudarika zvatinofunga. Zviite Ishe. Dai tikarevesa izvi mumwoyo yedu, zvinobva tiri kuzvitaura Ishe. torai zime remoto romweya mutsvene kubva paaritari yapakarivhari batai mwoyo yose nemiromo yose usiku huno ishe kuti tisataura nhema kuti titaure chokwadi titorei usiku huno ishe sezvatiri tose hatisi vaparidzi tose hatisi vaprofita tose hatitauri nendimi tose hatiiti mashura asi tose tine chinhu chokuita tiratidzei kuti ndechipi chokuita ishe kupupura kukuimbira imi tichikurumbidzai vezechingwa pamusoro pemvura chadzoka rimwe zuva zviite ishe tiri pano titumirei kuvavakidzani vedu kwose kwatinokwanisa kuenda kune hama dzedu tivaudze nezvokuuya kwashe zviitei baba tiropafadzei zvino dai tikazorora zvakanaka usiku huno dai tikamuka tikauya kuchechi mangwanani vedai mukataura nesimba mangwana kuti musasiya pane dombo risina kupidigurwa kuti munhu wose azive kuti anopinda sei mazviri tidzidzisei ishe takamirira tidzidzisei mangwana kuti tinosvika sei pakuva vanakomana navanasikana vamwari tinomirira imi ishe nezipe remoto rakagadzirirwa kuti riiswe pamiromo yedu takamirira baba muzita rajesu
zvino takakotamika misoro yedu ndichakumbira mufudzi zvino kuti auye mberi kuti achipedzisa mwari akuropafadzei ndinotarisira kukuonai mangwanani mangwana mwari ave nemi apodze vanorwara nevanotambudzwa pakati pedu aite mumwe nomumwe wavo ndiri kunzwa kuzazwa nomweya iko zvino ndiri kunzwa mweya mutsvene ndiri kunzwa upo hwake ndinoziva kuti ari pano ndinoziva kuti ari pano ndiri kumuona ndinoziva kuti ari pano ndinomuona achifamba shongwe yemoto iyi huru vanga varumbidzwa kuratidzwa kwounhu hwake kuzara kwoupo hwake upo kwounhu hwake mwari uyai pavanhu ava ndinonamata kuti parege kuva nomumwe wavo anorasika mwari ngaarumbidzwe